Maita enyu, zvino akati, ngandizvivanze mamuri. Zvinoka, ndinofunga kuti zvakanakisa kwazvo. Ndinozvifarira izvozvo chaizvo. Chaizvo izvo. Ndinokutendai zvikuru. Uye, masikati akanakisa kwamuri mose, manheru. Uye maropafadzo aMwari ngaave nemi mose. Zvino uno zvakare manheru anu, mukana wedu wokuvhura mapeji eshoko pano, kuti tigonzvere. Ndinoda kuimba, ndinongokuda. Uye ndinogarotaura kuvanhu kuti kana masvika kudenga, kana musiri kundiona pachigaro cheushe pane imwe nzvimbo, endai uko kwavanenge vachiimba. Uye ndinoda kuvako ikoko, uye ndinoda kuimba kwakanaka. Asi munguva yemusangano weevhangeri, apo sarudzo dzinofanirwa kuitwa, ndinofunga rwiyo rumwe kana mbiri bedzi, tokurumidza kuenda kushoko, topa nguva kushoko. Maona, nekuti ndicho chacho chikuru, chacho chinhu chikuru, kunanga kushoko. Panga paine mumwe munhu ari muno, vanhu vanobva kunze kweguta, vari kugara mukaravhani seri kwenzvimbo iyi. Vananga ndifanira kunge ndasangana nawo masikati masevhisi asati atanga. Kana vari pano, ndine urombo kuti handina kuzozadzikisa urongwa ihwohwo hwekuti tionani. Uye ndichakuonai mushure mekunge sevhisi ichangopera. Uye mundiregererewo nekutaura kuti ndichange ndiri pano apo ini zvimwe zvinhu zvazonyuka zvokuti handina kukwanisa kuva pano panguva iyoyo. Zvino mangwana manheru, tinogara tichiratidza chinhu chimwe chete, Ishe Jesu Kristu ndizvo zvoga, uye chero zviri kuda kwake kutsvene ndezvedu isu kuti tiite. Asi, kana kuri kuda kwake kutsvene mangwana manheru, pachisimbiso chaMwari tichataura, kana Ishe vachitendera. Uye manheru ano tinopa, kana ivo uri mukana wavo kuti tizviite, kana kuti mukana wedu isu wekuti tivaitire waro. Manheru ano tinoda kutaura pamusoro pechimwe chezvidzidzo zvakanyanya kukosha zvenguva ino, munembo wechikara. Uye manheru apfuura, takanga tiri mumazera ekereke, mazera manomwe echechi. Uye kutanga nezera rechechi yeEfeso, ndokuzoguma pazera rechechi yeRaodhikia, zera rechechi yekupedzisera. Uye dai Ishe vawedzera maropafadzo avo zvino kushoko patiri kutaura. Zvino tingakotamisa here misoro yedu panguva yemunamato tisati tavhura shoko raMwari iri? Baba vekudenga vane mutsa, tinotenda nemukana watiinawo manheru ano wekuva vapenyu, uye nekuva pano panyika manheru ano, uye tiine utano nesimba, uye tichigona kugara muchivakwa umo shoko raMwari riri kuverengwa. Uye tinonamata, o mudzikinuri akaropafadzwa, muri mudzikinuri wehama wedu, uyo akatisuka muropa rake, akagotichenesa kubva kuchivi, uye zvino ari kutikumikidza kuna Baba tisina kana mhosva muna Kristu Jesu. Dai mauyawo manheru ano mugotora shoko, muri zarure kumwoyo yedu. Dai Mweya Mutsvene wabata shoko pariri kudzidziswa, uye dai rikaenda rakananga pachinangwa charo kumwoyo wese, mwoyo wangu, uye nemwoyo weungano, sekuda kwatiri kuriita Baba, dai rikapiwa. Uye dai pakasava nemunhu anowana kukanganiswa neshoko, uye Baba, kana chero nguva ipi zvayo yandingataura chimwe chinhu chinopesana nekutungamirira kwenyu, dai Mweya Mutsvene ukamisa muromo wangu. Ndinongoshuva chete kuziva zviri chokwadi, uyezve ndofamba machiri. Tiropafadzei pamwe chete zvino, tiregererewo pazvivi zvedu zvataungana muimba ino yekunamata. Uye dai zvivi zvedu zvaiswa pasi peropa, uye mweya yedu yaiswa mumaonero akarurama ikunamata panguva ino. Nokuti tinozvikumbira muzita raJesu. Amen. Zvino, ndanga ndichingofunga kapepa kadika akapa kandanga ndanyora magwaro akati kuti ari ekuzotaura nezvavo ekuverenga pakutanga kwacho. Uye zvino pandauya kumusoro kuno, zvinoita sekuti handisi kunzwa kuda kuverenga chero rimwe rawo. ndizvo zvazvinowanzoita magwaro madiki 4 kana 5 ekutangira paari. Asi ndinoda kuverenga kana kutaura izvi kutanga kuti mukutaura handimbofa ndakaita zvekufunga. Munoziva zvichida sezvakangoita handina kumboronga zvekuti ndigotaura sezvamunoita imi, munoona, kana chinhu chimwe zvacho. Ndinongomirira iye, uye sekungoona kwandinozviita ndinongonhanhavira ndozvitora ndozvipa kuvanhu. Uyezve dzimwe nguva zvingaita sezvakakwasharara zvishoma imwe nguva, asi inongova nzira yacho yandinongozvigamuchira nayo. Saka ndiyo nzira chete yandinogona kuzvipa nayo. Zvino mune izvi ndoti zvemanheru anhu, izvi hazvina kunangiswa kuna ani zvake kana chinamato chaani zvake, munoona, kwete zvachose. Hatitendi mune izvozvo. Tinotenda kuti tiri vagari vemuAmerica chaivo vechokwadi, zvokuti munhu wese anogona kuwana mukana wokunamata Mwari maererano nokurayira kwehana yake iyi. Uye tinoda kuti zvigare zvakadaro nguva dzose. Asi muchechi imwe neimwe tine dzidziso. Nguva zhinji masangano emachechi vane chitendwa. Zvino vanogara pachitendwa ichocho. Ichi ndicho chitendwa chedu. Hazvinei nekuti mushumiri anofungei, anongofanira kuparidza chitendwa ichocho nokuti ari musangano rechechi. Uye imo muno hatina chimwe chitendwa kunze kwaKristu, ndicho chitendwa chacho. Uye hatina murao kunze kwerudo, hatina bhuku kunze kweBhaibheri. Uye Kristu ndiye musoro, uye Bhaibheri ndiro bhuku redu rezvidzidzo. Pasi rose ndiyo ungano yangu. Saka ndinofarira kungoparidza nenzira yandinonzwa kutungamirwa nayo kuti ndiparidze, uye nenzira yacho yandinozviona nayo. Uye zvakare munguva ino mukutaura kunyanya pamusoro pechikamu ichi chakakwasharara chaizvo, chakaoma, chinocheka cheevhangeri. Asi munoziva, ino ndiyo imba yokutongwa. Kutongwa kunotangira uko kupi? Imba yaMwari. Ndizvozvo, pano ndipo panotangira kutongwa. Uye kune, kana ukaenda kuno kudare uye uri kuzotongwa, vane bhuku remutemo ikoko. Vanofanira kuverenga mutemo uyu kuti vaone kuti uri kutongerwa chii. Uye ndizvo zvazviri muimba yaMwari. Tinofanira kuzvitora kubva mushoko raMwari. Uye zvino nguva zhinji muzvinhu izvi. Saka ivai nechokwadi chokuti mabata izvi zvino, kuti ndinogona kunge ndiri kukanganisa. Dudziro yangu inogona kunge isiriyo. Asi ndinoedza kunyatsoriverenga chaizvo, uye ndongotaura sezvarinotaura, kungonyatsogara negwaro zvarinoti nditauri. Uye zvino zvakangoipa zvakanyanya, kana kuti pamwe hakusi kuda kwashe, uye pamwe ndiko, handizive, kuti ndinongoda kutora vhiki nevhiki ndiri mubhuku iri, kungogara ipo pano ndichizviona zvichibata shure uko muna Dhanieri, naDhanieri nazvakazarurwa, uye ndobatanidza imomo vaprofita. Zvino shoko raMwari rose rakasunganidzwa chaizvo pamwe chete. Mabhuku 66 akanyorwa nevanhu vakawanda mazana emakore akaparadzana, uye hapana kana 1 rinopesana nerimwe, kana 1 zvaro. Rimwe nerimwe rao rakakwana, hapana kana chimwe chezvinyorwa chakambonyorwa saro pasi rose. Vave nemakore 2000 vachiedza kushandura munamato washe, kuisa shoko rimwe kwauri kana kubvisa kubva kwauri, kuunatsurudza. Hautongokwanisa kuzviita. Rakanyatsokwana, ishoko raMwari. Uye ndinotenda Bhaibheri ishoko raMwari rakafemerwa. Rose shoko raro rakafemerwa. Handitende zvokuti izvi hazvina kufemerwa, uye izvi zvakafemerwa, uye izvo zvakafemerwa. Ndinotenda kuti rose zvaro rakafemerwa. Inyaya yokuti rose rakanaka kana kuti rose rakaipa, uye kana rakavhiringidzika, sakazve hatizive zvekuita. Asi iro rose zvaro ichokwadi, ndakazvipira kupira upenyu hwangu chero nguva nekuda kwezviri zvanzi naJehovha pano. Zvino vari kungova neusiku hushoma uhu, uye sezvineiwo tichava nesevhisi yemugovera manheru ichienderera mberi zvimwe chete, nekuva ne vamwe vevanhu vemuchechi vakati vaiine tsvina kuuya kuchechi svondo mangwanani, zvokuti vamwe vavo vakati vaizosara mugovera manheru mushure mesevhisi vobatsira kutsvaira muchechi kuitira kuti vanhu vasazouya svondo mangwanani, kana kuti vasazoshanda nemusi wesvondo kuti vanatse muchechi. Handisi musabata, asi zvakadaro ndinoda kuremekedza kunamata nepose pandinogona napo. Uye zvino ipapo ndinofunga ndichazivisa mangwana manheru, pamwe kana Ishe vachitendera, zvatichataura pamusoro pazvo manheru emugovera. Zvino manheru ano munembo wechikara, uye mangwana manheru chisimbiso chaMwari, ndizvo zviviri zvakanyanyisa zve Ndinodaira kudaro zvidzidzo zvakanyanyisa kukosha zvinofanira kutaurwa nezvazvo muzuva rino. Nokuti ndinotenda zvechokwadi kuti tiri kurarama munguva yekuferefeta uku kunounza kutonga kwaMwari. Ndinotenda kuti tiri muzuva rako chairo, uye hatidi kuva vanopfuurira mweru, hatidi kuva vanopengereka. Tinongoda kusvika pazviri takadzikama sokutaurwa kwazvinoitwa neBhaibheri pano, uye zvakakwana ndizvo chaizvo. Uye zvino mukuita izvi tinonzwa vanhu vazhinji kwazvo nhasi vachitaura pamusoro pemunembo wechikara. Makazvinzwa kwenguva yakareba, unombova chii? Ndiani anouita? Kupi? Ndiani achazova nawo? Uye kana vakava nawo, chii chauchaita kwavari? Chii unogona kukukuvadza here? Pane chinokuvadza pauri here? Zvakanaka, zvino ndizvo zvatinoda kuwana kubva mushoko raMwari chinhu chokutanga, kana paine munembo wechikara unotaurwa nezvawo muBhaibheri. Uye chinhu chinotevera, uchange uri wemuzera ripi, uye ndevapi vanhu vachava nawo, uye waizoita sei ungave nawo usingazvizive here, nezvimwe zvakadaro. Izvo ingori mibvunzo iyo yakadaro. Saka nekuziva kwangu kwose kuti ichi ndicho chingava chimwe chezvidzidzo zviviri zvakanyanyisa kukosha zvandanga ndichigona kufunga nezvazvo muBhaibheri: munembo wechikara nechisimbiso chaMwari. Zvino kutanga, ndine gwaro pano kuratidza kana rakangonyorwa kuti ndikwanise kuvhura kwariri, uye ndiye mutsvene kutangisa. Ngatingoonai kuti munembo wechikara chii, uye zvine njodzi here kuva nemunembo uyu? Ndizvo here? Zvino muna zvakazarurwa chitsauko 14 ndima 9, imharidzo yemutumwe wechitatu. Zvino chero mudzidzi upi zvake weBhaibheri, ndiri kuona hama Stanley pano nevamwe vashumiri vaviri kana vatatu vagere pano, uye manheru apfuura paive nedzimwe hama pano kubva kuseminari yeBaptist muLouisville. Uye zvichida pane vamwe manheru ano handizive, uye panogona kunge paine Methodist, Baptist, Katorike, uye vanogona kunge vari maJudha echiOrthodox, handizive. Asi handizvo, izvi hazvisi zvekurwadzisa manzwiro echero munhu zvake, kwete zvachose, uye ndezvekungo semanyorerwa akangoitwa Bhaibheri kuriverenga, uye tokurega uchiritarisa iwe pachako. Zvino ngatisvikei kwariri tiine kudzikama kwepfungwa sekwatinoziva mukutya Mwari, tichiziva kuti vachatitonga nekuda kwemashoko edu. Mashoko edu achatiropafadza kana kuti achatipomera pazuva rekutongwa. Uye kana ndikanzwa kuti ndinoziva chimwe chinhu uye ndorega kuchitaura, zvino Mwari vachandiita kuti ndizvibhadharire pazuva rekutongwa nemweya yevanhu nemaoko avo vachiti, hama Branham, dai makangotiudza chete, tingadai tisiri muchinhano ichi nhasi uno. Ndinoda kumira saPauro wekare, ndakasununguka kubva kuropa remunhu wose, nekuti handina kumborega kuratidza kwamuri zano rose raMwari. Ndizvozvo sekungoona kwandinozviita. Uye kana ndiri kukanganisa, zvino Mwari vandiregereri. Zvinhu izvi hazvimbouyi. Handina kumboenda kuseminari chero ipi zvayo, handina kumboenda kana kuchikoro, handina kumbotora kana shoko remumwe munhu pamusoro pazvo. Ndakananga chaimo muBhaibheri mumunamato. Uye izvi zvinozarurwa naMwari kubudikidza nemweya mutsvene, mutumwa waMwari mumwe chete anonditungamirira kuti ndione zviratidzo nezvimwe zvakadaro nekupodzwa kwevanorwara. Uye unogona kuyera naizvozvo kuti chingava chokwadi here kana kuti kwete. Zvino iyi imharidzo yemutumwa wechitatu kune pasi rose. Uye munozivei, mharidzo yemutumwa wechitatu iri kuenderera mberi muzuva rino chairo. Uku ndiko kubhururuka kwemharidzo yemutumwa wechitatu kana uri muverengi weBhaibheri. Paiva nenhamo nhatu dzakaitevera. Yokutanga yakaitika muhondo yepasi rose yekutanga, yechipiri yakaitika muhondo yepasi rose yechipiri. Munoona zvatiri kupinda mazviri zvino? Zvakanaka, tave kumagumo enzira. Zvino ngatiisei izvi mupfungwa dzedu tisati taverenga magwaro. Patiri chaipo, tinosungirwa kuva tiri pazera rekupedzesera. Kusvika rini handizive, hapana anoziva. Asi tarisai, ngatitorei tichitaura munhoroondo. Makore 2000 ekutanga, urongwa hwenyika hwakasvika panhongonya. Mwari ndokuparadza nyika nemvura. Munozviziva here? Zvino ikazouya senyika itsva, uye makore 2000 echipiri yakasvika pamagumo ayo zvakare, Mwari ndokutumira Jesu. Ndizvo here? Uku kwava kupera kwemakore 2000 akazotevera acho, 1954, uye evhangeri Jesu akati basa racho richazopupikiswa. Nokuda kwei? Nokuda kwevasanangurwa, kana kuti hapana nyama yaizoponeswa. richave rakaipa kwazvo, saka tave panguva yekupedzesera. Uye rechinomwe mufananidzo, imereniamu, makore 1000. Samwari vakashanda makore 6000. Tinoziva kuti makore 1000, zuva rimwe kudenga, makore 1000 panyika. Petro wechipiri, maona, zvino, uye Mwari vakavaka nyika mumakore 6000. Uye chechi yashingaira ichirwisana nechivi zvino kwemakore 6000. Uye pachiuru chechinomwe, Mwari vakazorora, uye vakazorora pane chechinomwe. Uye zvino, mufananidzo wemireniamu, chechi ichagara pano panyika, ipo pano muchimiro chemutumbi kwemakore 1000 pasina urwere kusuwa matambudziko kana rufu, zera guru iroro rinobwinya riri kuuya. Oh, nokuda kwaizvozvo, oh, ndinofarira rwiyo rwuya. Nyika iri kugomera ichichemera zuva rerusununguko runotapira. Apo Jesu achadzoka panyika zvakare. Ndinozvifarira izvozvo. Chivi nekusuwa, marwadzo nerufu zvenyika ino yerima zvichapera. Mukutonga kunobwinya naJesu kwechiuru chemakore erugare. Bhaibheri rakati vakatonga uye vakabata ushe pamwe naKristu kwemakore 1000 mireniamu. Zvino, maridzo yemutumwa wechitatu uyu, kuya kwashe koda kusvika, pakaiswa chisimbiso nemunembo. Zvino, pachava nekokorodzo huru. Kokorodzo, kunze kumadokero patinobuda, ndaisiita, ndakazviita kubva ndichiri mukomana, kubuda ndichienda kunokokorodza mombe mupfumbudza, nekukokorodza mombe muchirimo. Ndobuda ndichienda kumakomo ndichitinhira mombe zasi, uye mushure mekunge tatora mombe dzese dzatinogona kuwana kubva munzvimbo dzose. Zvino, tobva tabvisa dzese idzo dzisiri dzedu. Dzedu dzine muchiso, uye dzakaiswa muchiso. Uye kana pane akambovaona here vachiisa muchiso pamombe? Chinhu chinoshamisa kuvaona vachiisa muchiso pamombe. Ndaimbonzwira mombe tsitsi. Uye ibasa rinosemesa zvisingaite kana watanga kuisa muchiso pamombe. Kupisa muchiso ndiro raiva basa rangu kutakura simbi yacho. Uye nekuisa pangavi duku inenge irere ipapo nemakumbo ayo akasungwa. Uye nekuisa muchiso iwoyo pairi nemvere dzacho nenyama zvichitsva. Womwaya tutara pairi, woisunungura. Zvino chitaura nezvekumhanya, ino mhanya chaizvo ichienda. Asi honaka, yaiswa mucherechedzo. Uye ndiyo nzira iyo Mwari vanotiita. Unofanira kudzika kuenda kuaritari wombosungwa mbira dzakondo pane imwe nguva. Asi hama, kana mweya mutsveni wamboisa mucherechedzo pauri, unogona kumhanya nekudanidzira. Asi waiswa mucherechedzo, ndizvozvo chaizvo. Uripo. Kana sapurazi akauyapo, anoziva kwaunobva. Asi, oh, kumhuru iya yakarasika. Muchinda uya akatongerwa kudzoserwa pakati pedzimwe mhuru dzekumaruwa. Zvino, inguva yekuiswa muchiso. Uye zvino, pachangova nevatasvi vaviri mune uku. Vachange vari Mwari naSatani. Satani achatora vake, uye Mwari vachatora vavo. Manheru ano tichaona kuti ndiani ane muchiso waSatani. Uye mangwana manheru tichaona kuti ndiani ane muchiso waMwari maererano neshoko raMwari. Zvino, heino imharidzo yemutumwa, ndima 9 yechitsauko 14. Toverenga magwaro aya pano mashoma andanyora. Zvino mutumwa wechitatu akavatevera akati nezwi guru, kana munhu upi zvake akanamata chikara nomufananidzo wacho nokugamuchira chiratidzo pahuma yake kana ruoko, naiye achanwawo waini yokutsamwa kwaMwari yakadirwa isina kuvhenganiswa mumukombe wehasha dzake. Uye achatambudzwa nemoto nesuruferi pamberi pavatumwa vatsvene napamberi pegwayana. Chokwadi hatidi kuvakana nechekuita nazvo. Tarisai. Zvino hutsi hwokutambudzika kwavo hwakakwira nokusingaperi-peri. Uye havana rugare masikati kana usiku. Ivo vanonamata chikara nomufananidzo wacho. Naani zvake anogamuchira mucherechedzo wezita racho. Handidi kuva nechekuita nazvo izvozvo, ndine chokwadi. Hongu. Teererai kundima inotevera apo pandiri kuitarisa. Hekuno kutsungirira kwavatsvene, yevano vanochengeta mirayiro yaMwari uye vaine kutenda muna Jesu Kristu. Zvino, muchitsauko 15, uye ndima 2, uye Teerera izvino muchitsauko 15 uye ndima 2. Zvino tanga tichiverenga kubva mune chechi 14 uye nendima 9. Zvino chechi 15 ndima 2. Zvino wokutanga akadurura ndiro yake panyika. Zvino kwakavapo ane mhere mhere maronda akaipa anorwadza pamusoro pevanhu vakanga vaine munembo wechikara nepamusoro pevanonamata mufananidzo wacho. Chitsauko 16 uye ndima 2. Uye madzimambo enyika akaita upombwe nacho, navanogara panyika vakadhakiswa newaini yehasha dzeupombwe. Chimbomirai zvishoma, ndiregererei. Ndavhura, ndinofanira kunge ndavhura maviri awo kamwe chete. Zvakanaka. Zvino chitsauko 20 uye ndima 4. Zvakanaka. Hepano patiri. Zvino ndakaona zvigaro zvoushe, naivo vainge vakagara ipapo pazviri vakapiwa simba rokutonga. Ndikaona mweya yavakanga vagurwa misoro nokuda kwokupupura kwaJesu Kristu nekweshoko raMwari, uye vasina kunamata chikara kana mufananidzo wacho, vasina kupiwa munembo pahuma dzavo kana muruoko rwavo, vakararama vakabata ushe pamwe chete naKristu makore 1000. Haungagamuchire munembo wechikara wobva wanamata Kristu kana kuva naye. Asi ani naani anonamata chikara kana mufananidzo wechikara acharwadziswa pamberi paMwari napamberi pavatumwa vatsvene. Ndizvo zvinotaura Ishe pamusoro pazvo. Zvino tichatanga. Vhurai Bhaibheri renyu zvino kuchitsauko 13 chazvakazarurwa, uye tichangotanga munguva shoma. Zvino izvi zvakakosha zvikuru, uye nyatsoteererai zvino. Chekutanga, tinoda kutora chidzidzo chedu chanezuro manheru. Usiku wapfuura takatora mazera ekereke kuti kuona kwatakaita Jesu akamira muchechi yake achitaura senzwi remvura zhinji, uye akanga aine vhudzi rakaita samakushe, maziso akaita semirazvo yemoto. Rangarirai zvakazarurwa yese chiratidzo, uye iri mumifananidzo. Zvose zvine zvazvinoreva, saka unofanirwa kunyatsotarisisa. Verengai vaprofita muone zvairehwa nemifananidzo, mobva mazvienzanisa neapa kuti mugoziva kuti zviratidzo zvinorevei chaizvo. Aiva nemeso akaita semirazvo yemoto achikwira nekudzika nemunyika yose, uye takaona kuti mirazvo iyoyo yakaita seminondo. Munondo wakabuda mumuromo make, uye munondo unocheka kumativi maviri. Uye takaona kuti rakanga riri shoko raMwari rakabuda mumuromo wechechi, uye raicheka kusvika pamwongo webhupa, uye rinonzvera mifungo nevavariro dzemwoyo. Vaibheru chitsauko 4. Takawana chechi yakamirapo iri murunako rwayo, Kristu akangoumbwa mairi, uye chechi yaive yakapfeka nguo chena. Uye cherechedzai, aive mudzimai pachipfuva. Aiva nenguo inofukidza kunyadziswa kwake, uye aive netambo yendarama yakamonerwa pairi yaive yakaibata pachipfuva. Chena ichitaura nezvekururama kwaKristu, uye tambo yendarama yaimiririra evhangeri. Kuparidzwa kweevhangeri kunounza mweya mutsvene pamusoro pechechi. Kururama kwaKristu kunoibata ipapo yakasungwa netambo, tambo yebhanhire. Zvino aive akamira, tsoka dzakaita sendarira yakanga yapiswa muvira remoto. Ndarira inotaura nezvekutonga kwaMwari. Zvino Mwari kupomhodza mhiko yavo huru yavakatora, vakatumira Kristu, uye Kristu akabhadhara mutongo waMwari. Zvino chechi yakavakirwa pakutonga kwaMwari, Kristu akamira panzvimbo yayo. Mufananidzo wakanaka zvikuru, kumira muzvigadziko zvemwenje zvinomwe. Uyezve takazoona kuti zera rekutanga rechechi zvavaiva nazvo. Vangani vakanga vari pano nezuro manheru? Ngatione ruoko rwenyu. Zvakanaka. Zvakaringana. Zera rekutanga rechechi takaona kuti muzera rechechi yeEfeso vaive nerubhabhatidzo rwumweya mutsvene. Uye vakabhabhatidza vanhu mumvura. Uye vakava nemhando dzose dzezviratidzo nezvishamiso zvaifanira kuperekedza mutendi. Uye kuti muzera rega rega rechechi chakatanga kuenda chichidzima. Kechipiri, kechitatu, nekuzopfuura nemuzera rerima. Uye vakabuda vaine zita renhema nerubhabhatidzo rwenhema rwese rwemvura nerwemweya mutsvene. Zvino vakabva vadzika zera rakatevera racho ndokuva nechiedza chakati wedzerei. Zvino pakaiswa mukova wokuvhura pakati pezera rechechi yePhiladelphia neRaodikia. Zvino yeRaodikia yakazoita kakudziya ndokubuda kuenda kunze kwacho zvachose kusvikira Mwari vakaisvipa kubva mumuromo mavo. Ndizvozvo igwaro iroro. Uye munyori wenhoroondo wese nemutendi wese weOrthodox anoziva kuti mazera manomwe echechi aya kana zvigadziko zvemwenje zvinomwe zvendarama sezvakataurwa nebhaibheri aive mazera manomwe echechi setestamende yekare inofananidzira muitsva pano uye sepayaingobuda. Asi pachava nekuzunguzika kukuru uye nerumutsiriro nguva pfupi tisati tavhara mwaka wemarudzi, maJudha asati aitora zvakare. Rangarirai, marudzi akangotarirwa muganhu nguva shoma yenyasha. Bhaibheri rakati vaizotsika-tsika masvingo eJerusarema. Jesu akati kusvikira mwaka wemarudzi wapera. Ndizvozvo une nguva yakanyatsotarwa yaunoguma. Uye tinoona zvinhu zvavakaita kumashure uku. Tinocherechedza zviratidzo nezvishamiso zvakavaperekedza kuudzwa kwavakaitwa naKristu kuti zvakanga zvakanaka sei nezvazvakanga zviri. Zvino chiedza chakatanga kuwedzera kudzima nekudzima chikazodzima zvachose. Uyezve pakuvhara paifanira kuva nerimwe suo rakazaruka rakaisirwa chechi. Zvino ngatimirei ipo pano tisati tapinda mazviri. Cherechedzai, ngatitorei chimwe chiprofita chauya mupfungwa dzangu. Muprofita akati pachava nezuva richazenge risiri usiku kana masikati. Ndiri kuita ruzha rwakanyanyisa here? Kana muchikwanisa munogona kuchuna kadika ako, ndinoziva kuti kanoita maungira. Uye ndicho chikonzero ndichiti taurei nenzwi repamusoro zvishoma kuitira kuti vanhu vari kumashure vagova nechokwadi chekuzvinzwa. Nokuti izvi zvinokosha kwazvo. Uye kuchava neimwe nguva rimwe zuva, muprofita akadaro, isiri kuzova usiku kana masikati. Nemamwe mashoko kunenge kuine chiedza, asi kuchange kwakakwidibira nemakore munoona. Zuva rine makore. Asi munguva dzemadekwana kuchava nechiedza. Mufananidzo wakaisvonaka kwazvo. Zvino kana mambakwedza akabuda pazuva iri rine makore, zvinoreva kuti kuchava nehondo nematambudziko nenguva yekunaka kana yekuipa kwezvinhu nemwaka nemachechi nezvitevedzwa nezvose. Hakusi kuzova nechiedza kana nerima. Ichava nguva yatinoziva kuti kuna Mwari uye kune evhangeri, asi havatongokwanisi kuona nemairi. Munoziva zvandiri kureva? Vachatiwo Bhaibheri rakataura kuti vakaita izvo kumashure uko paPentecost. Vakaita izvo muchechi yekutanga vaive nezviratidzo nezvishamiso izvi, asi chechi yedu haidzidzise izvozvo. Munoona, kwakakwidibira, hakuna kusviba kana kuva masikati. Asi zvakadaro, tinotenda muna Jesu Kristu, tinotenda mukuuya kwake kwechipiri, uye tinoziva kuti ari kuuya. Bhaibheri rakati hakusi kuzova nechiedza kana nerima. Hawaigona kuti masikati uye hawaigona kuti usiku. Asi cherechedzai, panguva dzemadekwana kuchava nechiedza. Munguva dzemadekwana apo vanhu vekumabvazuva, bhuku iri bhuku rekumabvazuva, Bhaibheri rakadaro, pakatanga kubuda chiedza pachechi yekutanga paEfeso. Zvinoka, tinorangarira uye takaona zvakaitika ikoko. Chiedza chaMwari chakaunzwa kubudikidza nemuna Jesu Kristu nekudururwa kwekutanga kwemweya mutsvene chakapa chiedza pasi rose uye chikanyora Bhaibheri. Ndizvo here? Zvino akavimbisa kunyika yekumadokero zuva rinobudira kumabvazuva pamavambo emwaka wenyasha. Uye zvino zuva rava kunyura kumadokero pavanhu vekumadokero. Tiri vanhu vekumadokero, uye akavimbisa kuti pachava nerumutsiriro uye kuchava nechiedza munguva dzamadekwana. Tiri pano, chiedza chiri kupenya uye rima harikwanise kuchinzwisisa. Ndizvo. Vanhu vanoda mabasa akaipa kudarika kwavanoita mabasa akanaka. Asi zvave kugadzirira kunyura seri kwejenga jecha uko. Uye chiedza chidiki chatiri nacho ichocho, batirirai pachiri. Tarisai, ndiro zuva rimwe chetero rakabudira uko kumaJudha rikutokera kuno kumarudzi. Kubudikidza nemuzera rose pano kufamba nemakore 2000 aya, vaive neizvi neizvo nemasangano nemwaka neizvi neizvo, uye vanhu havazive pavakamira. Asi Bhaibheri rinovimbisa Mwari vakazviita kubudikidza nemuprofita kuti panguva dzemadekwana kuchava nechiedza. Kuchava nechiedza munguva dzemadekwana, ndinotenda kuti tasvika. Zuva rava kunyura, zvisikwa zvose zviri kugomera zvichichemera zuva iroro. Cherechedzai. Zvino tinoona kuti zvavakava nazvo pazera rechechi yekutanga chaiyo, vakava nedzidziso isinganzwisisike. Chinhu chekutanga akangova mamwewo mabasa. Akati, unovenga mabasa avanikoraiti. Handizive kuti vanikoraiti vaiva chii. Ndakazvitsvaga uye nemunhoroondo ndichidzokorora ndadzokorora nekudzokorora nemutsanangudzo dzakanakisisa dzandaigona kuwana, uye hapana anogona kuziva kunze kwokunge iri dzidziso yakatangwa nemumwe munhu, Nicholas, aifanwa kunge ari mumwe wevaapostori akaita sekurasika, akazvigadzirira chitendwa kana chimwewo chinhu, uye kubva ipapo zvakatanga vanikoraiti. Aive mabasa pakutanga. Zvino aiva mabasa muEfeso muzera rechechi rakatevera racho, akava dzidziso yechinamato. Zvino ndokuzopinda muzera rerima rekutambudzwa. Zvino dzidziso imwe cheteyo yevanikoraiti yakatanga apa muchechi yekutanga mushure mezvizvarwa zvitatu kana zvina zvekutanga zveapostora chakava chiito. Vakatanga kufunga kuti zvino izvi zvichange zviri izvo. Zvino mose munoziva kuti zvakazobuda sei, uye imi vaverengi veBhaibheri. Zvino zvakatanga munenge muna AD 600 kana kuti 306 kwavanodaidza kuti kutendeuka kwaConstantine. Haana kana kumbobvira akatendeuka. Muchinda uyu aiita zvinhu zvakasviba zvakaitwa nemurume uyu. Haana kutendeuka. Ndizvozvo. Chinhu chimwe chete chaakangoita chaiva nechimwewo nechimwewo chekunamata machiri zvachose, akaisa muchinjikwa pachechi yamusande Sofia. Chaiva chisiri chimwe chinhu here ichi chaizoendesa kudenga? Zvakanaka. Akaudza makristo kuti kana akakunda muhondo iyoyo aizova mukristu. Zvino vakanyengetera, uye akabuda akanokunda muhondo kana kuti akakunda mukurwa, ndokudzoka akati, zvinoka ndichajoina chechi. Mufananidzo wakanaka kwazvo wenhengo yechechi ine kakudziya nhasi. Ndizvozvo chaizvo. Akaisa muchinjikwa pamusoro pechechi. Mushure mekufa kwake aiva nevanakomana vaviri, vanakomana vatatu, Constantine, Constantius naConstantinople. Zvinova kuti zvakatanga kuita mabvazuva nemadokero eRoma. Zvino vakaparadzana, uye imomo zvino ndokuva neOttoman Empire munguva iyoyo. Zvino ndokubva ivo muchizvarwa chingangoita chepiri kana chetatu chechina chevaapostora, uye zvakare chokutanga munoziva. Vakatanga kukakavadzana pakati pavo ndokubva vapatsanurana kachitevedzwa kadiki. Munhu wose tora chechi. Apo chechi iya yemethodist yaWesley payaiva nesimba, yaiva simba John Wesley paakanga ari pano, maLutheran aiva muzuva rawo, uye munhu wese asi muvambi ngaangofa kamwe chete. Zvino ipapo vanobva varasika. Ishe pavakazviratidza kumashure uko pavaida kuti nditange kuita sangano pane izvi nezvimwe zvakadai, ndakaenda kumusoro kuno ndikaona paya Dwight Moody, muvambi mukuru weMoody Bible Institute, uye ndakafunga dai Dwight Moody aigona kutarisa paBible Institute iyi, izvo murume uyu akamiririra, uye nezvavanoita zvino. Zvino ndakati, tarisai pano, tarisai, kokuri kwekuti Wesley, Calvin, Knox, Finney, Sankey kana Finney, chero mumwe wavo amuka nhasi oona chechi yavo pairi. Oh, ini zvangu, munoona kekutanga kana munhu akamira ipapo anobata chokwadi. Tarisai kuna chiremba Dawi muZion City. Handiti nhasi vanoseka kupodza kwaMwari. Apo guta rakanga rakavakirwa pamusoro payo. Asi Dawi paakafa, kukabva kwazoya ani? Blake, John Lake nevamwe vese. Zvino chinhu chekutanga munoziva, yakatenderera zvino kusvikira Assemblies of God yapinda mazviri, uye neboka guru revetsika nezvose, uye chechi yaparara, uye yadzokera shure, uye iri muchinhano chakaipisisa. Saka ndakaona izvi. Bhaibheri rakati Dhavhidhi akashumira Ishe zvakanaka muchizvarwa chake. Saka ndakati, Ishe, handidi sangano kana ripi zvaro, regai ndikushumirei nemwoyo wangu wose ndichiri pano ndichirarama. Ndizvozvo. Anozotevera muchazova nemumwe munhu kana ndichinge ndaenda. Muchava nemunhu anotora nzvimbo yacho ndizvo zvoga. Musaedza kuvakira pane zvimwewo, hamugone kuvesa moto panzvimbo imwe chete. Israeri yaifanira kuramba ichifambira mberi, pavaimira vaidzokera shure. Vaifanira kuramba vachifamba manheru ega ega, kuvesa moto mutsva usiku ega ega, vongoramba vachienda mberi. Uye ndizvo zvatinofanira kuita. Zvaive naLuther zvakanga zvakanaka, zvaive zvezuva raLuther. Zvaive naWesley zvakanga zvakanaka, raiva zuva raWesley. Zvaive neveutsvene zvakanga zvakanaka, raiva zuva ravo. Tiri kuraramba mune rimwewo zuva. Zvino tiri kufambira mberi. Uye kukava nezuva mushure medu richangouya zvimwe chetezvo, asi ngatifambei muchiedza apo chiedza chiripo zvino. Uye ndinocherechedza izvi kuti imomo dzidziso iyi yakava chinhu chokutanga munoziva kusvikira yakapatsanuka kuita zvimwe zvimapoka zvezvitevedzwa. Zvino vaRoma ndokubva vatendeuka. Zvino muumambo hwechiRoma kubva mumazuva eRoma payakatanga kutora nekukunda nyika yemarudzi kubva kumagiriki, mushure mokuwa kwaAlexander chine mbiri, yaive iri nyika yaitonga pasi rose, vanhu veRoma zera remarudzi. Dhanieri akataura kudaro muchiratidzo, tichasvika kwazviri mumaminesi mashoma. Asi yakagara iine simba rinotonga pamusoro penyika, ivo vaRoma. Uye zvakare tinoona ipapo zvino kuti vakaita kuti chechi ive sangano, boka revanhu vakauya pamwe chete mungangoita muna 606, uye vakazvidana ivo kuti madzibaba epakutanga, madzibaba echechi. Mapoka evarume vakauya pamwe chete ndokuita dare rezvavanofanira kuita, uye vakabva vagadzira sangano. Zvino regai nditaure pano, shamwari dzangu dzinodikanwa dzechiKristo, mose maprotestendi nemakatorike. Uye zvino ndinofunga ndine shamwari dzechikatorike dzakagara pano. Handisi kutaura izvi kuti ndikurwadzisei, nokuti imbomirai kwemaminesi mashoma, uye tichaunza Branham Tabernacle mazviriwo zvakare. Munoona, chimbomirai henyu zvishoma. Tinofanira chete kuparidza evhangeri sezvairi pano, zvisinei nekuti ndekupi. Johana akati demo raiswa pamudzi womuti, zvichazoitika mushure mazvo. Ndizvozvo, ndizvo chaizvo, anofanira kutema miti nezvimwe. Asi tarisai, imomo vakaita kuti chechi yekutanga ive sangano. Zvino vakauya pamwe chete vakaita sangano rechechi yekutanga yainzi chechi yepasi rose, kana kuti kereke yekatorike muRoma. Uye katorike inoti iyo ndiyo amai chechi, uye ndicho chokwadi chaicho, ndiyo amai chechi vemasangano. Ndizvo chaizvo, ndeke kutanga munhoroondo yese yepasi rose kuti kwakambova nechechi yakava sangano. Hakuna kumbobvira kwakava nayo kubva pamavambo enguva. Nemumazuva eIsraeri vakanga vasiri sangano, vakanga vari rudzi kwete sangano. Uye ivo Jesu Kristu haana kumbobvira akaronga chechi kuve sangano. Hapana mumwe wevaapostori akamboita kuti chechi ive sangano. Uye hapana nguva zvichidzika zvichienda mushure mezvizvarwa zvitatu kana zvina shure kwavo pavakamboita kuti chechi ive sangano. Ndinoda kuti uye nenhoroondo woisa mumwe wako pane undiratidze pazviri. Uye ndakaverenga Josephus nevose vanyori venhoroondo vakakurumbira vatiinavo munyika nhasi vandinoziva, nokuti ndinofanira kuva nechokwadi. Ndinotaura izvi pamberi pezviuru zvevanhu. Unofanira kukwanisa kutsigira uye woratidza zvauri kutaura nezvazvo. Ndizvozvo chaizvo, hakuna kumbobvira kwakava nesangano. Uye kwete, zvino mutsvene Petro haasi iye akavamba kereke yekatorike. Ndinoda nhoroondo imwe kana chikamu chimwe cherugwaro. Mutsvene Petro aiva murume akaroora. Makati imi aiva papa, haaigona kunge ari papa. Petro akanga ari murume akaroora. Bhaibheri rakati mai vemudzimai wake vakarara vachirwara nefivha, uye Jesu akavapodza. Uye sekuziva kwangu, mutsvene Petro haana kumbova muRoma. Uye hapana nhoroondo inoratidza kuti akambova kuRoma. Uye kukanganisa ikoko, asi vakanga vaita sangano ndokumisa pamwe chete kereke inonzi kereke yepasi rose. Ikoko vakagadzira munamato wepasi rose, vaiva nokunzwanana kwakanaka. Munhu wose aifanira kuva pamwe chete, munhu wose otaura chinhu chimwe chete, munamato mumwe chete wakaitwa. Uye vakagadzira zvitsama zvemagwaro vachatora kubva muBhaibheri mazhinji awo, uye vachigadzira mamwe. Hakuna panotaurwa nezvepurigatoriyo kamwe chete mumabhuku anoyera ose emuBhaibheri. Hamuna Ana kaziwa Maria, hamuna zvakadaro. Zvinogara zvichipesana nazvo mese hamo mumagwaro. Hazvina kumbodaro chero nguva ipi zvayo. Uye kana mukapawana pamwe pano, mune mvumo yekuya mangwana manheru kuzondigadzirisa. Hazvimo chero papi zvapo, unzai muprisita wenyu kana mufundisi. Hapana nzvimbo mumagwaro pazvakambotaurwa. Kabhuku kadiki koga kemakabhizi kakawedzerwa mune rino iri kasina kana kufemerwa. Zvinhu zvakaiswa mune iri, kana kuti zvakabviswa mune iri, Bhaibheri iri ndiro roga. Iro rakacherechedzwa nevavambi vekutanga, kana chero vanyori venhoroondo vechechi yekutanga.
kana cheronguwa ipiye Orthodox Jew, uye havana chimwe chavaicherechedza kunze kweBhaibheri ratinaro nhasi. Zvino, saka mune izvozvo, nyatsoteererai zvino. Zvino munofunga kuti makatorika ari kurohwa. Chimbomirai zvishoma, munoona. Zvino, vakabva vaita sangano rechechi yekatorike. Zvino vakatanga kutambudza kuti vaizo waifanira kuita munhu wese kwese kereke nehurumende zvakabatana pamwe chete uye ndokuunza kubva kuRoma yechiedheni kuve Roma yaana papa nemamwe mashoko kubva mukufungira mune zvekunamata zvemupunzo vakagamuchira chiKristo nenzira yavo ivo. Maona, vaitadza kunzwisisa kuti sei munhu aimira achinamata pasina chinhu. Vaiva vanamati vezvemupunzo. Saka, vakangobvisa Venus, ndokuisa Maria, vakabvisa Jupiter, ndokuisa Petro, imwe mhando yemufananidzo wokunamata. Zvino, uye vainamata izvozvo zvisati zvavapo, uye vakaita munamato wepasi rose, vakautaura muchiLatin kuti usazokundika, nezvimwe zvakadaro, vaizogara vachitaura zvimwe chetezvo. Uye haugone kukurukura kana kuita nhaurirano nemupurisita wechikatorike kana mukatorike muchizvitsigira neBhaibheri. Mumwe akagara mupurisita wechidiki uyu zasuko, akagara mumba mangu nguva pfupi apfuura akati, imi maprotestendi munoverenga Bhaibheri mogara kumba, isu makatorike tinoenda kuchechi tononamata. Ndakati, asi chii? Ndizvozvo. Zvino, chindipindura izvozvo. Akati, Mwari vari muchechi yavo. Ini ndikati, ivo, hapana kana chikamu chimwe chidukusa chemagwaro chinotaura kudaro. Ndakati, Mwari vari mushoko ravo. Iye akati, shoko remunhu wese ngarivere nhema uye rangu rivere chokwadi. Akati, hamufunge here kuti boka rese revarume vachirangana pamwe chete vaizova nesimba rinopfuura remunhu mumwe chete? Ndikati, kwete, kana munhu mumwe chete ari mukuda kwaMwari ane chokwadi nguva dzose zvakazviratidza pachena. Sezvakaita Jehoshafati naMikaya, zvidzidzo zvatakava nazvo rimwe zuva svondo yapfuura, Mikaya paakaendako uye vaparidzi 400 vakamira vachiti, endaiko Ishe vanemi, endaiko Ishe vanemi. Jehoshafati akati, hapana mumwezve here pano? Akati, kuna Mikaya asi ndinomuvenga. Akati, ngatinzwei zvaanotaura. Akati, endai zvenyu asi ndaona Israeri yakapararira semakwai. Akati, handina kukuudza here? Maona. Saka ndiana aireva chokwadi ipapo? Apo vaprofita 400 vakadzidziswa vamire pamberi pemurume uyu. Asi zvakadaro, mumwe muumburuki mutsvene mudiki akapfeka mamvemve amire kumashure uko aiva nechokwadi. Ndizvozvo, ichokwadi akadaro, aiva nechokwadi, akawatsurwa pamuromo ndokurohwa nokuda kwazvo, asi akanga aine chokwadi. Saka hazvina basa kuti vangani vanotaura izvi kana kuti vangani vanotaura izvi. Ndeizvo zviri zvanzi naJehovha, ichokwadi. Unotofanira kumira wega nguva zhinji kana ukamira pashoko raMwari, asi iva nechokwadi kuti umire pane zvakarehwa naShe. Zvino, vakaita chechi iyi sangano, bato guru, chechi yekatorike inova huru yacho pazvinamato zvese nhasi munharaunda yechiKristu, chikatorike. Asi vanoti, haudi, hati, unoti, munozviwanepi zvekusadya nyama? Munozviwanepi zvekuti mupurisita asaroora? Munozviwanepi? Akati, hatidzidzise Bhaibheri. Akati, chechi ndiyo inzwi racho, zvisinei kuti Bhaibheri rinoti kudii, ndeizvo zvinotaurwa nechechi. Asi Mwari vakati, shoko remunhu wese ngarive renhema uye rangu rive rechokwadi. Zvino unofanira kutora sarudzo yako. Zvino chinikoraiti chiya chakava dzidziso ndokuzobva kwava kutambudzwa. Zvino hezvinoizvobuda muno mumazuva ekupedzesera. Zvino kwakazouya chitubu kubudikidza nemumazera erima nekutambudzwa. Zvino kukazouya kakusununguka pane kuvandudzwa kwekutanga aive Martin Luther. Martin Luther akapikisa kereke yekatorike. Nokuda kwaizvozvo akafamba akaendako ndokutora chirayiro ichocho. Ivo ndokuti, uyu ndiwo muviri waKristo. Iye akati, hausi muviri waKristo. Kahwendefaka, ndizvozvoka zvakare. Vanotenda kuti iYukaristi tsvene, zvinova izvo Yukaristi tsvene inoreva mweya mutsvene. Uye paunoitora uri kuisa mweya mutsvene mumutumbi wako. Zvino handizvo. Mweya mutsvene rubhabhatidzo rwemweya. Kwete kuti zuva rePentecosti parakanga rasvika zvizere, mupurisita akauya ndokuvapa Yukaristi tsvene kahwendefa parurimi rwavo. Kana kwete kuti mumwe muparidzi akafamba ndokusasa mvura pavari ndokuvakwazisa ruoko. Kana kwete changamiri. Asi kwakabharuzha kudenga serwe mhepo inovhuvhuta nesimba rukazadza imba yose yavakanga vagere. Ndiwo magwaro iwayo. ndizo zviri zvechokwadi, ndizo zvakaitika muchechi iyoyo, uye ndizo zvakaitika apo chiedza chiri kupenya muzuva rino. Ndipo pakapinda chiedza neipapo, uye apa ndipo pakapinda chiedza neapa. Zvino kana magwaro chero apa andiri kutaura sezvaari akabvunzwa, ingorisa pa ndichakupai nzvimbo yacho pazviri, munoona mumagwaro. Zvakanaka, chokwadi, munguva diki seino kazhinji kana tikapinda mazviri, tinotora mavhiki nemwedzi yakati kuti. Ringori gwaro racho rose woritsanangura woita kuti vanhu vange vaine Bhaibheri ravo. Asi, kana pakava nemubvunzo pariri, ingondizivisai. Zvakanaka, zvadaro Martin Luther. Zvino mushure maMartin Luther kwakauya John Wesley. Martin Luther akabuda nekatekazi. Zvinhu zvakangowanda wanda. Akabuda nerubhabhatidzo. Akabuda achipa rubhabhatidzo ruri muhutatu rweTrinity rusina kana kumbodzidziswa muBhaibheri. Haruna kana kumbodzidziswa muBhaibheri. Hakuna kumbova nemunhu akambobhabhatidzwa murubhabhatidzo rwavana Mwari vatatu muBhaibheri. Kana zvakadaro, uya undiratidze pazviri. Hazvimo. Nzira chete yavakarayirwa kuti vabhabhatidzwe yave yekuti endai munodzidzisa marudzi ose. Akati iye mashuro, uye muvabhabhatidze muzita, kwete muzita nemuzita, Baba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene. Zvino vadzidzi vakatendeuka ndokubhabhatidza munhu wese muzita raJesu Kristo, uye vakarayira kuti chero ani zvake akanga akabhabhatidzwa neimwewo nzira aifanira kuuya kuzobhabhatidzwa zvakare vasati vawana Mweya Mutsvene. Zvino haboka ndokubuda kereke yekatorike. Ratidza nzvimbo imwe chete muBhaibheri apo mumwe munhu akambobhabhatidzwa muzita raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene. Hazvina zvazvareva, handizvere. Mugovera manheru manheru emubvunzo ndichauwana, tichazvigadzirisa izvozvo. Zvakanaka, zvakanaka. Ndinoda chero munhu anogona kundiratidza nzvimbo imwe chete pane mumwe munhu akambobhabhatidzwa muzita raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene. Ndichafamba kubva papurupiti ndoti ndiri munyengeri. Uye chero ani akabhabhatidzwa neimwewo nzira akatozouya ndokubhabhatidzwa zvakare muzita raJesu Kristu kuti agamuchire Mweya Mutsvene. Ndizvozvo chaizvo. Ndizvo zvakataurwa neBhaibheri. Zvino munoona, tinotora dzidziso panzvimbo yechokwadi. Zvino tarisai magwaro. Usataure kuti zvino kaHamba Branham ndo vakadaro. Iwe tarisa magwaro zvino, tora concordance yako uzvitarise. Uyezve paunongo makacherechedza kuti rimwe nerimwe remazera echechi raive nezita rake kusvikira azopfuura nemuzera rechechi iri rerima. Uye tarisai kufananidzira ikoko muchechi yeOrthodox, apo paive nezera rine rima gurusa remaJudha, ndeapo Ahabhu munguva yebudiriro huru mushure mamambo mukuru akamutangira. Uye izvi zvisati zvaitika, vaiva vakaisa Israeri yose muchinhano chakanaka. Zvino Ahabhu akauya semutendi wepamuganhu, chinhano chinongodziya ndokuenda akanoroora mwanasikana wamambo mudiki uyu Jezebheri, aiva munamati wezvifananidzo. Zvino akamuunza mukati uye akaunza kunamata zvifananidzo muIsraeri. Hamuzvirangarire here? Mufananidzo wakanaka kwazvo. Apo chiprotestendi chakaroorwa nechiRoma, vakaunza kunamata zvifananidzo zvakare muchiKristu muzera rerima. Chaizvo chaizvo maringe nepanzvimbo yazviri. Zvino tarisai pazvinobuda kudivi iri. Apa une chii? Chinotsiva Mweya Mutsvene kawendefa. Chinotsiva rubhabhatidzo romumvura muzita raJesu Kristu, Baba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene. Vakatsinhanisa zvinhu zvose. Ndinogona kutora ndoratidza nemagwaro chinotsinhanisa pamusoro pechinotsinhanisa. Uye Martin Luther akabvumirana nazvo. John Wesley akauya zvakare nechinhu chimwe chete ndokubvumirana nazvo. Hakuna kumbova nemunhu muBhaibheri akambosaswa mvura. Hakuna kumbova nechinhu chakadaro. Makanga musina chinhu chakadaro muBhaibheri. Hapana kutumwa kana kurayirwa kwazvo zvachose. Asi munozvibvumira. Ndizvozvo. Munozvibvumira. Vanobuda votora kachigubhu kemunyu voimwaya mwaya pauri. Sei, kereke yekatorike ndiyo yakazvitanga. Uye munozvipfugamira. Ndizvozvo. Mumwe munhu akati rimwe zuva akati, hamusi imi hamusi mukatorike chete muri. Ndakati kwete hama, ndiri muprotestendi. Ndinopikisa chinhu ichocho. Ndizvo chaizvo. Semushumiri weevhangeri nevana vamwari vari senhembo dzangu pano dzedenga, uye ndinofanira kuvaparidzira ndogara pamberi pavo semudzidzisi nezviratidzo nezvishamiso. Ndingava munyengeri kana ndikasamira nezviri chokwadi. Ndakati hongu changamiri, ndichamira kunyange zvikandiuraya ndichazviita. Ndichangodzidzisa zviri Bhaibheri. Uye ndinoda chero nguva kuzvikurukura nemunhu chero upi zvake, munoona, angava ari papa weRoma kana bhishopi mukuru kana chero zvaari, maona. Ongu shangamire, ndi zozo. Kana ndiri kukanganisa, uya undiratizi. Zino, andisi kukanganisa nukuti ndiri kutawala jiriku bamuma kwaru. Iwe anditori bukure nyore jizizo, iri ndiro bukure achore jizizo iripano. Zino, saka, chereche zai, vaka tanga kubuda netzika dzose izi. Zino, mumazuwa ya kupeze sera, kuchawa ya kutambuzwa. Zino, tiri, tingati pana shakazaru kwa chisauko 13, zino kutanga. Zvino kana mukacherechedza tichienda tichidzika muchitsauko pano akati ndakatarira ndikaona gwayana rimire pagomo resinai kwete nderegererewo ndiri mundima isiriyo chitsauko chisiricho chechi 14 chitsauko 13 ndakamira pajecha regungwa zvino ndakaona chikara chichikwira chichibva mugungwa chine misoro minomwe nenyanga gumi napamusoro penyanga dzacho korona gumi na pamusoro pemisoro yacho zita rokumhura kumhura chii iko kuseka kunyomba kutaura pamusoro pechimwe chinhu zvino tarisai chakanga chiine misoro minomwe nenyanga gumi uye tarisai apo icho pachakabuda chichibva mugungwa zvino zvakazarurwa 17 imi muri kuzvinyora pasi 1715 yakataura kuti mvura dzinomiririra huwandu nemhomho yevanhu saka chikara ichi chinomiririra simba risina humwari chikara chinouraya chakasimuka pakati pevanhu uye chikamira pajecha regungwa zvino ndakaona chikara uye chikara chandakaona chakanga chakaita seingwe netsoka dzacho dzaiva tsoka dzechitsere muromo wacho muromo weshumba uye shato ikachipa simba rayo nechigaro namasimba makuru shato tava nezvinhu zviviri zvekuti tigoongorora zvino tarisai chikara ichi chaiva nezvikara zvina zvakasiyana machiri uye kana ukatora Dhanieri 7 imi muri kuzvinyora pasi Dhanieri 7 Dhanieri akaona chiratidzo chimwe chetecho makore 800 izvi zvisati zvaitika akaona chiratidzo ichi akaona zvikara izvozvo zvakapatsanurana chimwe kubva kune chimwe pamavambo ekutonga kwemarudzi uye hezvino izvi Johani achizviona nemagumo ekutonga kwemarudzi zvikara zvina zvose izvozvo zvaimiririrwa mune chimwe madhimoni mamwe chete iwayo ekare madhimoni aibata muumambo humwe nehumwe hwevaroma zvichienda zvichidzika nemagiriki nehumwe hwakadaro zvichidzika nemumwaka wemarudzi azonyatsodzika zvino ose asangana muchikara chimwe chete tichachiwana zvakananga uye toona kuti ndiani ndizvozvo zvose izvozvo ingwe shumba zvose izvozvo shato vangano vanoziva kuti shato chii shato inomiririra Rome ehe ngati zviverenge izvozvo zvinoita sezvine mubvunzo mupfungwa dzenyu ndipei zvakazarurwa chitsauko 12 kwechinguvana pano ngati tarisei pano zvakazarurwa 12 zvino tarisai zvino kudenga kwakaonekwa chishamiso chikuru ichi mukadzi anomiririrei iyo chechi uyu mwenga uyu apa iyi ichechi chechi yechokwadi mukadzi akanga akapfeka zuva uye mwedzi uri pasi petsoka dzake tarisai mwedzi uri pasi pake zuva riri pamusoro pake mwedzi uri pasi petsoka dzake zuva rakanga riri mwaka wenyasha uye mwedzi wakanga uri mwaka womurawo mudzimai akanga ari chechi yeorthodox uye akanga amire pamusoro pemurawo murawo wakanga uchipfuura nokuti murawo wakanga uri mumvuri wezvinhu zvakanaka zvaizouya ndizvo here mwedzi unongova mumvuri wezuva richiratidza pamwedzi ndizvo here kugadzira mwedzi zvino murayiro wakanga uri pasi petsoka dzake akanga atorarama nemuzuva iroro uye cherechedzai mapfekero aakanga akaita pano zvino zvino pasi petsoka dzake napamusoro wake korona ine nyeredzi gumi nembiri chechi ine korona yedzidziso yevaapostora gumi nevaviri munoona zvino iye aine mimba akachema achirwadziwa pakupona achitambudzika pakuzvara yaiva chechi yeorthodox tarisai zvino kudenga kwakaonekwa chimwe chishamiso zvino tarira shato huru tsvuku ine misoro minomwe munoona chengetai nomwe iyoyo mupfungwa zvino misoro minomwe nguva dzose misoro minomwe nyanga gumi nekorona nomwe pamisoro yayo zvino uye muswe wayo ukakweva chikamu chetatu chenyeredzi dzokudenga ndokudzikandira pasi panyika zvino shato yakamira pamberi pomukadzi akanga ozvara kuti idye mwana wake achingozvarwa tarisai zvino akazvara mwana mukomana aizotonga marudzi ose netsvimbo yedare Zvino mwana wake ndokubvutwa kuna Mwari nokuchigaro chake choushe. Cheche Orthodox yakamirapo zuva richipenyera pasi. Dzidziso yavapostora 12 zvakanaka. Nemwedzi pasi petsoka dzake murao. Mumvuri wezvinhu zvichauya. Chiedza cheevhangeri chiri kupenya zvino, murao wakadzima pakabuda zuva. Akarwadziwa pakupona kwake, uye akabereka mwanakomana, aiva Jesu Kristu, uye akabvutwa kumusoro kuna Mwari, asi pakango, hezvino izvi. Zvino shato iyi yaiva dhiabhori. Payakangoona mudzimai uyu ave kuda kupona, yakamira pedyo naye chaipo kuti idye mwana wavo achitongozvarwa. Zvino Jesu paakaberekwa, umambo hwechiRoma hwakapa chiziviso kuti vauraye vana vose kubva pamakore 2 zvichidzika kuti vauraye Jesu Kristu. Zvino Mwari vakamudzimaidza ndokutora mwana kuenda naye zasi kuIjipita vakamuvanza sezvavakaita Mozisi nenzira imwe cheteyo. Heyo shato iya tsvuku, dhiabhori, chigaro chake chiri kupi? Mukwete muRussia, muRome. Uye akati dhiabhori akamupa chigaro chake uye simba rake. Shato tsvuku, kwete Russia. Ndinonzwa vashumiri vakuru vachiti wekuRussia ndiye Antikristu. Handiti wekuRussia haana kana chekuita naAntikristu. Ikomunizimi iyo. Unyengeri hwechiprotestendi nechikatorike ndiwo hwakabereka komunizimu. Chikonzero Russia yakavadzinga imomo imhaka yekuti vaiva nemari yese uye vakava neminamato yese yakaitwa kuvatsvene ivavo. Saka vakavaka zvivakwa zvikurusa uye vakatora upfumi hwose hwevanhu ndokuhuunganidza saizvozvo. Uye vakaona kuti vairarama zvisina kusiyana, uye vakanga vasina kumbosiyana neimwe nyika yose, uye vakazviramba ndokuvamba komunizimu. Zvino kana mukandipa humwe zveusiku, kana Mwari vakadaro, ndichakuradzai kuti komunizimu iri kushanda mumaoko chaimo aMwari samasimba kuti igoparadza chiRoma. Uye rangarirai, ndiri kutaura izvi semuprofita waMwari. Umambo hweRussia huchadonhedza bomba reatomi reimwe mhando paguta reVatican, roriparadza muawa imwe chete. Zvanzi naJehovha. Uye Bhaibheri rakati Mwari vakatora varume vaiva nemwoyo ine utsinye vakavaisa mumaoko avo, uye vakanga vari midziyo mumaoko avo kuti vazadzise kuda kwavo uye kudzorera kwariri izvo chaizvo zvakanga zviri kuuya kwariri. Ndizvo chaizvo. Ndiro shoko. Hama, hamutongocherechedza kuti zvinhu izvi zvine mano akadii. Rangarirai, Jesu Kristu akataura kuti Antikristo aizova pedyo zvikuru kusvikira aizonyengedza vasanangurwa chaivo. Akati, zvino musarega chero munhu achikunyengerai. Akati, musaite sevahedheni, kuramba uchingodzokorora nekudzokorora munamato wako. Kazivai Maria makakomborerwa imi muzere neGrasia, uye vakakomborerwavo. Akati, musaite sevahedheni, muchishandisa kudzokorora kusina maturo. Akati, uye musadaidza munhu kuti baba panyika pano, kana sezvo muna baba vamwe chete, uye vari kudenga. Asi munotendeuka mofuratira izvozvo, mozviita zvakadaro, nekuti zvine mukurumbira. Dhiabhori agara ine chinhu chakakurumbira. Zvagara zvakadaro kubva pakutanga. Chimwe chimiro chechinamato. Kaini aiva nechinhu chimwe chetecho. Heuno mweya wake uchifamba umu chaimo kubudikidza naAntikristo. Uye heuno Abheri achiuya, uyo akaurayiwawo zvakare. Ndizvozvo, cherechedzai. Uye zvino tarisai, mhuka dzose idzi kumashure uko, dzose dzakanoperera muchikara chimwe chete nechekuno, chainzi shato tsvuku, dhiabhori. Zvino ngatitangirei pandima 15 yechitsauko 13. Munoona zvino kuti Rome iyoyo yaiva chigaro chaSatani, chikara chine misoro minomwe, chine nyanga 10, chakamira pedyo nemwana, mwana Kristo, kuti chimuparadze achingozvarwa. Ndiani akazviita? Herodhi. Roma yakagara ichidaro. Tichapinda muna Dhanieri chaimo kana tiine nguva yakakwana, uye Ishe vachitibatsira, uye tichaona. Sekwese mumagwaro, kubva pakutanga kwemarudzi zvichibva kuna Genesis chaiko, ndinogona kuratidza kuti Bhabhironi yakatanga muna Genesis uye inoguma muna zvakazarurwa. Yakatanga kumashure uko naNimurodhi mwanakomana waHamu, kubudikidza nekunamata zvifananidzo, kuunza zvifananidzo, kunamata zvifananidzo, uye yakadzika zasi chaiko ichipfuura. Uye zvine mano kwazvo mumazuva ekupedzesera kusvikira yatora zita rechiKristu, uye kuchingori kunamata zvifananidzo. Ko mutsvene Pauro mukuru muna vaTesaronika vechipiri haana kutaura here? Ngatikuiverengai tisati taenderera mberi. VaTesaronika vechipiri chitsauko chechipiri, uye onai zvakataurwa naPauro pano. Akatozviona mumweya zvisati zvatombouya muzuva ratiri kurarama mariri. Zvino kaini zvangu kuti zuva ratiri kurarama mariri rima ratiri kurarama mariri, uye varume nemadzimai vachingotsvanzvadzira muno murima rechiedheni uye vasingatombozviziva. Zvinonzwisa tsitsi zvakadii, zvakadii kuti zuva iro Pauro akati zuva iroro harisi kuzosvika kusati kwava nekuwa kutanga, uye murume wechivi azarurwa. Zvinotarisai, anomutaura kuti murume, ndizvere. Pauro akati akanga ari murume wechivi anozvipikisa pachake pamusoro pezvose zvinonzi Mwari. Saizvozvo uyo anonamatwa saMwari, murume anonamatwa saMwari, murume aizoiswa pano seimwe mhando yekunamata. Uye akati zuva iroro haringauyi kunze kwekunge kwava nekuwa kutanga. Chiichocho chinhano chekuva nekakudziya chechechi. Zvakanaka, teererai. Regai ndikuverengerei kana muchida, vaTesaronika vechipiri. Zvakanaka, kana ndikakwanisa kuwana nzvimbo yacho chaiyo zvino yekutangira kuti tisazoverenga zvakanyanyisa, ngakurege kuva nemunhu anokunyengerai. Ndima 3 vaTesaronika vechipiri chitsauko 2. Ngakurege kuva nemunhu anokunyengerai nomutoo upi noupi, nokuti zuva iroro haringasviki kunze kwekunge kuwa kwatanga kuuya. Zera rekereke yaRaodhikiya zvino, nomurume uya MURUMA mumwe chete, murume wechivi azarurwa, mwanakomana wokurasika panzvimbo yemwanakomana waMwari, mwanakomana wokurashika. Iye anopikisa iye pachake, uye anozvikudza pamusoro pezvose zvinonzi Mwari, zvokuti anonamatwa saMwari, kuti iye saMwari anogara mutemberi yaMwari achizviratidza kuti ndiye Mwari, achigamuchira kureurura. Usandiudza shamwari yangu yechikatorike. Sei ini muchiti munotenda muwanano imwe chete bedzi? Chechi yechikatorike inomira nemuchato mumwe. Kana usina mari zvakanaka, asi regai ndikuudzei, imo muno muvanhu vekwangu chaivo, mumwe mudzimai wechidiki akagara ipo pano, amai vagere pano nababa vacho zvakare, nemumwe mudzimai pano ane mukomana mudiki uyu. Musikana uyu akaroorwa nemukomana wechiprotestani, vakasiyana nokubuda. Saka zvino chinhu chekutanga munoziva, musikana uyu akanga ari kuzoroorwa nemumwe mukomana wechikatorike, uye akatoti abude kunobhadhara mari yakawanda ndokudzoka, uye akanga asina kuroorwa nemukomana wechiprotestani uyu pakutanga. Heuno uyu Howard, vanhu vekwangu chaivo. Zvino kumusoro kuno chaiko handisi kuzotaura zita racho, ane mwanasikana, uye mwanasikana uyu ane makore angangoita 26 okuberekwa. Murume wake akamusiya zasi kumilltown akaenda kunoroorwa nemurume wechikatorike. Zvino vakati ivo anofanira kubuda muchechi, saka vakabhadhara mari yakawanda kuti vadzoke zvino vozomushandira kuti ave mhandara zvakare, vomuroodza zvakare kumurume uyu. Matakanana, kumushandurazve kuti ave mhandara, akaroorwa pamberi paMwari, uye ari kurarama muupombwe. Ndizvozvo chaizvo, iyoyo izvanzi naJehovha zvakare, chokwadi. Zvinonyadzisa zvikuru kubhadhara mari yakawanda kudaro. Ndicho chikonzero machechi makuru aya nezvikoro zvakavakwa. Ndizvo zvacho, pasi rose hamuzvizive muno muUnited States. Munofanira kumbonditevera mhiri kwemakungwa imwe nguva, uye muchazviona. Hoo, mushakamiri, endai ikoko hama kwavaine chisimba. Ndinogona kukuunzirai mufananidzo wechokwadi. Hama Kopo wakangoutora ndokunditumira, wemuparidzi wechiprotestani, muparidzi wemweya mutsvene, arere mumugwagwa afuta kuenda mudenga zvakada kudai, iye nemudzimai wake nekasikana kadiki. Vakanyatsofuta saizvozvo nokuti vakaparidza Jesu Kristu simba rorumuko, uye vanhu vachikwanisa kuponeswa nekugamuchira mweya mutsvene. Vakavaponera mumugwagwa, uye havana kuvatendera kuti vavigwe ndokuvapfira mate kwemazuva nemazuva. Ndizvozvo iko kuya uko hama Osborne vakatochengetedzwa nevanhu vaive nepfuti kuti vavabuditse. Vakaenda zasi ikoko, uye mumwe rimwe boka revaprisita rakaungana rikaponda murume wechidiki uyu, uye mudzimai wacho akanga achangobva kubereka mwana. Zvino vakafamba nemumugwagwa saizvozvo vaine vaivaperekedza vachimuendesa kuguva kunomuviga. Namai ava vachifamba nekacheche vachichema vari sure kwechitunha chemurume wavo. Zvino vanhu vakatarisa nepahwindo, vanhu vane mwoyo wakatendeseka, vakati kana ariwo manzwiro anoita chechi yekatorike, tinoiramba. Ndokuteverwa nezvuru vachidzika nemumugwagwa. Hama Osborne vakava nerumutsiro ikoko kusvikira vakatadza kuvabudisa munyika. Kwaiva nevanhu vakawandisa. Ndizvozvo chaizvo. Oh, hunyengeri ihwohwo. Ndinoziva kuti mufananidzo wakashata. Ingonyatsogarai henyu shamwari dzechikatorike, tichasvika pakukwiza kune rimwe divi mumaminitsi mashoma. Zvakanaka, cherechedzai. Zvino tave kuzodzika, cherechedzai mberi zvishoma. Regai ndikutaurirei izvi, pamwe ndinogona kuwana nguva ndichiine mamine state nyatsotarisai zvino ngatidzokerei muverengi wese mundangariro mako kwechinguvana kuti tiwane mufananidzo wemupfungwa apo mutendi wese weorthodox pano anoziva kuti kutonga kwemarudzi kwakatanga namambo Nebhukadhinezari ndizvo here mutendi wese weorthodox anozviziva zvino mambo Nebhukadhinezari akava nechiratidzo uye dhanieri ndokumupa dudziro yacho ndizvo here zvino wakanga uri musoro wendarama uhwo hwaiva hwebhabhironi hwechipiri hwaiva hwevamidhiya nevaperesiya hwakatevera hwaiva umambo hwechigiriki tevere umambo hwechiroma uye pakupera kweumambo hwechiroma jesu kristu ndiaiva dombo rakavezwa kubva mugomo pasina maoko rakakungurukira mukati ndokuputsira pasi chimufananidzo ichi ndizvo here ndokufukidza nyika chero ani zvake anozviziva chero mutendi upi anozviziva uye kuti mumazuva ekupedzesera pavakaparadzana kuva umambo hwakawanda hwakasiyana-siyana uhwu nezvimwe zvakadaro kuzvigumwe kwaiva nedare nemunyakwe zvino zvinoreva kuti muprofita akati sekuona kwawaita kuti dare nemunyakwe hazvingasangani kunyange uhwu haunamatirani asi vachazosanganisa mbeu idzodzo kuedza nemamwe mashoko vacharodzana navo vachiedza kukudza vana vavo nekudambura kuitira masimba saizvozvo uye munoziva kuti ichokwadi ichocho asi zvasvika pakubata uye imi vanhu munobatirira pazviri oh munoti zvinoshamisa tarisai Stevenson uyu chero zita rake zvaringava kumusoro kuno zvino wake kumusoro kuno zita rake ndiani ndangokanganwa chete muchinda ari kumusoro kuno ari kusimudza bope rose iri kuno ehe oh ini zvangu United States ino yaora kusvika pamwongo wangu changamiri ndinogona kukuratidzai nguva chaiyo iyo mudzimai uyu pano kumashure muna zvakazarurwa 12 apo mwanakomana wake akabvutwa kumusoro kuti agare pachigaro cheushe chamwari uye pazvakadaro mudzimai ndokutizira murenje maakachengetedzwa kwemakore 1260 kusvika chaipo pazuva replymouth rock chaizvo izvo uko chechi yakauya kuno kuzowana rusununguko rwokunamata ndokudzika musasa kuno zvino tichaverenga tichidzika muchitsauko 13 chazvakazarurwa pano totarisa pano pandima 15 uye zvino chimbomirai zvishoma ndinoda kudzokera kumashure kweizvi uye toona pano apa kuti akanga akamira pano padivi pegungwa zvino kana ndikangowana nzvimbo yacho apo ndima 11 zvino ndakaona chimwe chikara chichikwira chichibva panyika kwete kubuda kubva mumvura kubva panyika zvino uwandu hwemhomho yevanhu imvura zvino apa ndipowo pakanga pasina vanhu United States zvino chakanga chiine nyanga mbiri segwayana nyanga mbiri segwayana kwete gwayana chiichocho inyati yedu yekuamerica chokwadi munoona hechoka icho nyanga mbiri segwayana asizve chakazoitei chakanga chine rusununguko rwokunamata pakutanga chakaita segwayana chikataura segwayana asi rangarirai hachina kuzombova gondohwera kwegura chakanga chiri gwayana nyika ino inongova nemakore 150 munoziva inongova gwayana uye chikabva chataura seshato zvino chakashandisa masimba ose echikara chokutanga chaiva mberi pacho shato tsvuku uye chikakonzeresa vose vaive panyika vagere panyika kuti vanamate chikara chiya chakanga chapora vanga raifanira kuchiuraya tarisai zvino chinoita zviratidzo zvikuru zvokuti chinoita kuti moto uburuke kubva kudenga bhomba reatomic nehydrogeni nyika yakangwara yakatesva njere nezvimwe zvakadaro ichinyengera marudzi nezvinhu izvozvi United States ino ichasvika panguva yekuti chechi nenyika zvichabatana pamwe chete uye maprotestendi nemakatorike vachaisa zvinhu zvavo pamwe chete kurwisa communism uye iri kungonyatsotamba iri mumaoko ezvakataurwa namwari pano chaipo uye imi maprotestendi makarara uko zvekufa nehope muchiverenga magazini rengano dzerudo panzvimbo yebhaibheri renyu muri kunze muchitenderera kune imwe nzvimbo kune imwewo mhando yepati panzvimbo yekuva kumunamato pane imwe nzvimbo muchikakavadzana pamusoro pezvinhu zvekare zvidiki zvisina basa kana nepadiki pose unofanira kunge wakapfugama pane imwe nzvimbo kana uchiziva zvinoreva zienda nakuenda cherechedzai apo mambo Nebhukadhinezari pakutanga kumashure uko apo zera remarudzi rakapinzwa ngationei kuti rakapinda sei uye mapindura rakaita munozoona kuti rinobuda nenzira imwe cheteyo tinoziva kuti kune mavambo enguva yenyasha kumarudzi uye nekuguma kwenguva ndizvo here zvinotarisai apo mambo Nebhukadhinezari dhanieri paakatumwa zasi ikoko muprofita akangwara apo vamwe vajudha vose vakanga vazvininipisa uye vakanga vachipfugamira kuvaroma kana kuti kuvabhabhironi asi kwakanga kuine varume vatatu varume vana, vatatu, Shadrach, Meshach naAbednego, naDanieri vakatsunga mumwoyo mavo kuti vaizoshumira Mwari. Zvino pavakakandira Shadrach nevamwe vakadaro mukati, zvino Dhanieri akanga ava munhu mukuru napamberi pamambo Nebhukadhinezari naBherishazari nevamwe vakadaro. Paakava munhu mukuru, zvino tarisai, mambo Nebhukadhinezari akagadzira chimufananidzo chendarama akachimisa panzvimbo, uye akati munhu wose aizofanira kukotamira chimufananidzo ichocho. Makambocherechedza kuti zvinoita sezvisina mhosva zvakadini kuti mufananidzo uyu wakagadzirwa uri wani? Aiva Dhanieri, mufananidzo wemunhu, uye haana here kuti mweya yavamwari muyedheni? Uye sezvatiri nhasi tine vatatu kana vana vavo, mweya yavamwari inogara maari. Zvino akaita chimufananidzo chaDhanieri, uye akati vose vasingapfugamira chimufananidzo ichocho vachakandwa muvira remoto. Cherechedzai, Dhanieri haapo ipapo panguva iyoyo. Muri kubata zvandiri kureva? Uye ani naani asingapfugamira chimufananidzo ichocho anofanira kugurwa kuita zvidimbu zvidimbu, kana kukandwa mugomba reshumba, kana kupiswa muvira remoto, kana zvimwewo murango. Ndiwo matangiro akaita mwaka wemarudzi neimwe mhando yekanamatiro kechitendero kechihedheni nekutambudza kwekuvaita kuti vapfugamire kwachiri. Uye Bhaibheri rinofanira kutaura kuti zvichapera nenzira imwe chete, murume mutsvene Jesu Kristu, chimufananidzo chake kuchinamata nezvimwe zvakadaro. Rangarirai mubhuku raFox revakafira chitendero, vaibata muchinjikwa pamberi pavo vokusungirira nzombe paruoko rumwe norumwe. Saizvozvo zvinobva vati kana ukasaramba kuramba chiprotestant wova mukatorike uye wotsvoda muchinjikwa uyu, vaiita kuti nzombe imwe iende neimwe nzira uye imwe neimwe nzira, vobva vavakwatira kuita zvidimbu. Vakavapirisa pamatanda vakaita zvose. Ndakaendako kumakuva epasi ekare, ndinoziva zvandiri kutaura nezvazvo, uye munoona kuti ndizvozvo. Zvino havo kavavete ikoko. Uye cherechedzai mafambiro avakaita nemumazuva iwayo ekufira chitendero Martin Luther asati avepo, maererano neBhaibheri zvakare. Zvino nyatsocherechedzai zvakare. Zvino ndinoda kuti mucherechedze chinhu chikuru. Umambo ihwohwo hweBhabhironi hwakaparara sei! Umwe usiku pavakaendako, vakanotora midziyo mitsvene yaMwari ndokutanga kunwira waini mairi. Vakatanga kuva nenguva huru, uye vakatora boka revakadzi kunze ikoko, varongo. Zvino vakanga vachitamba uye vachifara nekuva nenguva huru. Ndizvo here? Panguva iyoyo pakava nechinyorwa chakauya pamadziro, mene mene tekere ufasini. Ndizvo here? Zvino vakaenda ndokutora vakaradhi yavavo vose, varume vavo vakachenjera, nhengo dzechechi dzine kakudziya, uye hapana kana mumwe wavo aigona kuzviverenga. Ndizvozvo. Asi vaive nemurume ipapo aikwanisa kuverenga ndimi dzisingazivikanwi. Hareruya! Aikwanisa kudzidudzira. Munoona zvandiri kureva? Aikwanisa kududzira ndimi dzisingazivikanwe. Ndiwo mabudiro awakaita, ndiwo mabudiro auri kuita zvino nesimba remweya mutsvene pavanhu vakazadzwa nerubhabhatidzo romweya mutsvene, vane simba nezviratidzo nezvishamiso. Heyo kacheche yemarudzi, havo kavo vakasara. Ndiwo mapindiro awakaita, ndiwo mabudiro aunoita. Chaizvo kupfugama nekumanikidzira chinamato chiri pakati nepakati chechihedheni, uye Mwari vachipindira munguva yakaoma, uye vachinyora nendimi dzisingazivikanwe, uye murume uyu ndokudzidudzira. Aikwanisa kududzira. Akanga asingazive mutauro iwoyo, hapana mumwezve aiuziva, asi aiva nemweya mutsvene mumwe chete wakaita kuti adudzire izvozvo. Ndiwo mweya mutsvene mumwe chetewo uri muchechi nhasi. Munoudaidza kuti kupengereka, ndinobvuma kuti vane kwakawanda kwako, asi hama, pane wechokwadi ipapo zvakare. Ndizvozvo, wechokwadi ipapo zvakare. Dhiabhori anokanda zvenhema zvose zvaanogona munzira chaimo kuti akuvhiringe mafungiro. Uye kana usingachafunge nezvamwari zvokuti ugare pasi woverenga Bhaibheri rako, wonamata nekukumbira Mwari, zvino zvinoratidza kuti hauna basa zvakanyanya nemweya wako. Famba kunze ikoko woti, Mwari, handina basa kuti zvikwe zvamakunguo zvingani zvamakaisa kunze uko. Ndiri kuona Bhaibheri renyu richizvitaura. Zvino ndatsunga mwoyo. Ndizvozvo, makazvivimbisa kwandiri, ini mbeu yaAbrahama. Mwari vakakudana, uchauya kwazviri. Asi kana usina, handina basa kuti unonamata zvakadii, wakatoparara. Ndizvo zvoga, haugone kuuya. Hapana munhu anogona kunze kwokunge ivo vakudana. Uye havadi kuti chero ani zvake aparare, asi vazhinji venyu muchaparara nokuti hamuna hanya nazvo. Uye munotenderera moona chimwe chinhu chinotaridzika sekuti pengerekei chisinganyatsonzwisisika. Zvino chiremba ninginingi vakataura zvakati zvakati nezvimwe zvakadaro, wobva wafamba uchimhura mweya mutsvene. Unoziva kuti ndizvozvo, uye hazvizombofa zvakaregererwa. Uchazoona mumaminetsi mashoma kuti munembo wadhiabhori chii, kuti chisimbiso chadhiabhori chii, munembo wechikara. Anina anano taura achipikisa mweya mutsvene haazomboregerwa munyika ino kana munyika inouya. Tarisai church iya yepakutanga zvavakaita. Tarisai pamusoro pechurch iyi yechipiri. Unogona kuzvisimbisira pachako kunze kwoumambo hwamwari uchinopinda muna diabori. Kunze uko kusina kuregererwa munyika ino kana kune inouya. Chokwadi. Saka chenjera. Famba neruremekedzo. Chenjerera zvaunoita nekuti hauzive zvichazoitika. Zvino, tinoona zvose izvi zvino zvichiungana. Ndine maminutes 20, ndinoda kuti muvhure neni kuchitsauko 17 zvakazarurwa togopedza munguva shoma. Zvino tava kurovera kuenda. Nyatsoteererai, verengai pamwe neni, vhurai Bhaibheri renyu mogadzirira kuverenga. Izvi zvinofanira kuzvisimbisa. Rangarirai, pane micherechedzo miviri, mumwe ndewekutsauka, mumwe wacho mweya mutsvene. Mumwe wacho mucherechedzo wadiabhori. Rangarirai ndataura izvi kuti kereke yekatorike yekutanga, zvino vanhu vechikatorike, garai muine kuremekedza kwemaminesi mashoma. Kereke yekutanga yekatorike vakagadzira maonero avo pamusoro pechinhu ichi. Vaive nedzidziso yenhema yeukaristi tsvene yekutora kahwendefa panzvimbo yerubhabhatidzo romweya. Maprotestanti vanotora kukwazisana maoko kana kuisa chitsidzo. Vose zvavo vari vaviri vari kukanganisa maringe neshoko ramwari. Iyi ndiyo purani yacho. Vanouya vobhabhatidza Baba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene. Pasina kana nguva imwe chete yakambobhabhatidzwa chero munhu nenzira iyoyo. Runotova harwo rubhabhatidzo rwechihedheni rwechikatorike. Uye vanozvibvuma. Zvinovoti, imi maprotestanti munogwadamira rubhabhatidzo rwedu. Ndakati, munozviitirei? Akati, chechi yechikatorike ine simba rekushandura chero gwaro ravanoda. Ndikati, idzodzo inhema. Akati, munogwadamirei kwarwuri zvino? Mobva manyarara. Kwete ini, handitende marwuri. Iri ndiro shoko ramwari. Ndizvozvo, kana vanhu vachida kutevera, vanofanira kuenda voga. Ndinofanira kutaura chokwadi. Ndizvozvo, cherechedzai. Zvino vakabuda nezvimwe zvose izvi. Chechi, vojoina katekazi yavo yekare nezvimwe zvinhu zvose ipapo. Matutu ematakanana, uye nezvisina maturo chaizvo. Uye zvakabuditsa mabhiriyoni evasingatendi, uye vetsika vakatonhora. Ndezvadhiabhori pakutanga kwacho. Uye ndinogona kukuratidzai kuti Bhaibheri rakati pano, nyika yose yakashamiswa nesimba rechikara ichi. Chaivapo, chisipo, asi chiripo. Zvingave sei? Chaivapo uye chisipo. Akati, nyika yese yakashamiswa nacho. Roma yechihedheni payakava Roma yana papa, haina kumboperera ipapo. Urongwa hwechiRoma hwakaguma. Pakapinda mambo mutsva, akangoisa urongwa hutsva. Asi pavakapinda muRoma yechihedheni, kubudikidza nekereke yekatorike, kubudikidza neupapa, haimbofa yakaguma. Kana mumwe papa akafa, vanogadza mumwe. Mumwe papa akafa, vanogadza mumwezve. Chikara chaivapo, chisisipo. Zvakadaro chiripo, chisisipo, asi chiripo. Icho, uye, chichaenda mukuparadzwa. Zvanzi nemweya mutsvene, kubudikidza nemagwaro. Zvino, teererai. Zvino kwakauya mumwe, imi mose tarisai zvino, chitsauko 17. Zvino, mumwe wevatumwa vanomwe vakanga vaine ndiro nomwe, akauya kwandiri. Ndidzo ndiro dzekupedzesera dzakadururwa. Uye akataura neni achiti, uya pano, zvino ndichakuratidza kutongwa kwemhombwe huru inogara pamusoro pemvura zhinji. Tarisai zvakazarwa 12. Akanga ari mukadzi mhandara. Aive mudzimai kwaye chaiye, akamira aine runako chaizvo. Asi, heunoi mumwe anonzi Pambi, CHEPFAVA. Zvinoreva kusa, chiichocho, ngatiemurei izvi, kana kuti kuzviongorora. Ndiregerereiwo. Ndiri kumhanyisa, ndiri kufunga kuti ndine maminutes 15, ndichagara imwe hour zvino, saka ingoramba imakanyarara. Tarisai, zvakanaka, tarisai, ngatizviongororei. Mukadzi asina hunhu. Chipfeve chii? Ndinovenga kubudza shoko iroro, asi rakanyorwa muno muBhaibheri. Mukadzi anozviti mudzimai akanaka, zvino oita upombwe nevamwe varume. Zvino kana mudzimai achimiririra chechi, zvino ichechi inozviti ndeyechiKristu. Uye yoita upombwe nezvimwe zvinhu. Ndizvo here? Uye agere pamusoro pemvura zhinji. Uwandu nemhomho yevanhu. Verengai ingangoita verse 15 uye muchazviona, munoona. Kana kuti yechi 17 necheipapo, tichasvika kwairi muchinguvana. Mukadzi agere pamusoro pemvura zhinji. Chipfeve ichi. Paita chinhu chaicho apa. Zvino daitaiva nemazuva nemazuva ndaigona kutora mukadzi uyu ndomuronda kubva kuna Kaini kusvika pakuuya kwaIshe Jesu. Ndokuratidzai kuti ndiye akatanga kuita chechi sangano. Ndiye amai vemasangano. Tarisai, nomukadzi akanga agere pamusoro pemvura zhinji, pamusoro agere pamusoro pemvura zhinji. Zvino verse 2. Iyo MRDZEMRMBO madzimambo enyika akaita upombwe nayo. Uye navanogara panyika vakabatwa newaini youpombwe hwayo. Nemamwe mashoko iri kuzviti ichechi yechikristo yepamusoro ine runako. Tarisai kuti yakapfeka sei mumaminesi mashoma. Ine maparera nendarama nematombo. Vanoti ndiani akafanana nayo. Zvino yakanga ine mukombe muruoko rwayo uzere newaini yeupfeve hwayo. China yayo, dzidziso yayo, yaikonzera madzimambo. Oh, kungoita munamato mudiki uye kukunamatira kuti ubude mupurigatoriyo nezvimwe zvose izvi. Ndizvozvo, hezvo kaizvo. Ishoko raMwari randiri kuverenga. Tarisai, saka akanditakura akaenda neni mune, zvino ngationei. Uye akagadzira waini, ndizvozvo, ndima 3 zvino, zvakanaka. Zvino akanditakura kuenda kurenje mumweya, ndikaona mukadzi akagara pane chitsvuku, ruva. Chikara, chitsvuku, chechi yakapfuma, yakapfumisa pasi rose. Vanodanidzira pano kuti ndiani angaite hondo naye. Kune murume mumwe chete munyika, pasi rose ane simba sezvakanga zvakaita chiratidzo chamambo Nebukadhinezari. Zvigunwe 10 izvozvo zvinobuda zvinopinda mune imwe neimwe. Hunhu ihwohwo hwesimba rechiRoma huri munyika imwe neimwe pasi rose. Hakuna mumwe munhu munyika anotaura zvine chisimba sapapa weRoma. President Eisenhower vanogona kutaura muUnited States wogova murawo. Asi kune dzimwe nyika vanogona kutaura madziri uye zvogoshaya basa. Asi utungamiriri hwechikatorike hunogona kutaura muRoma. Zvino nyika yese inodanidzira kwazviri. Ndizvozvo, hoyo kauyo, zvino tichaona kuti ari kupi, uye toona kana ari iye kana kuti kwete, toona kana ari kufananidzirwa chaizvo pano, zvakanaka. Ndikaona mukadzi agere pachikara chitsvuku, akapfuma, chizere namazita okumhura, rubhabhatidzo rwenhema, upfumi hwenhema, achitungamirira vanhu neupofu. Achivaudza kuti vanogona kungouya kuchechi vongoreurura nezvimwe zvakadaro, voita kazuwa Maria, voita zvirango zvekutendeuka. Kusaziva hazvina kana maturo. Handione kuti vanhu vane pfungwa dzakakwana kuti vangatenda sei zvinhu zvakadaro. Tine misoro minomwe. Hezvo kaizvo zvakare. Dimoni iri rimwe chete riripo. Shato tsvuku, chikara nezvose, tine misoro minomwe. Nyanga gumi. Uye mudzimai zvino chechi. Zvino chikara ndicho simba raiva naro chechi yeRoma Katorike, asi simba reRoma Katorike. Asi heino chechi ichitaura zvino. Zvino mukadzi akanga akapfeka ruvara rwepepuro uye rutsvuku, uye akashonga ndarama nemabwe anokosha namaparera. Aine mukombe wendarama muruoko rwake, makanga muzere zvinonyangadza netsvina youpombwe hwake. Hapo kapari, ndeimwe chechi munoziva, handizveri, inofanira kuvapo, iri kuratidzwa, ngorambai muchiverenga muchidzika, uye tichaona kuti ndiani. Nepamusoro wake, pakanga pakanyorwa zita, Babiloni guru rakavanzika, mai vemhombwe, chinyangadzo chenyika. Zvakanaka, maprotestendi, hepano pamunobatirwa. Munobvuma kuti ipfambi, asi aiva amai vechi nevanakomana. Mombwe, ava vakadzi, ndizvere. Aya machechi zvino, ndizvere. Ndiye chechi huru zvino, handizvere. Martin Luther akabva kupi? Chikatorike, ose aya akabva kupi? Chikatorike, vachiunza dzidziso yavo imwe chete, uye imi munogwadama kwairi. Zvino, mudzimai akaipisisa muJeffersonville, anogona kubereka musikana akanaka wechokwadi, Mandara. Ndizvozvo, uye anogona kufamba zvakarurama kana achida. Ndizvo zvakaitawo chechi yeLutheran, yeMethodist, Baptist nePresbyterian nemamwe akadaro. Vakafamba zvakarurama kwechinguva, apo vavambi vavo vaivepo vachiparidza evhangeri kwavari. Asi zvino vanoenda kumitambo, madhanzi, televizheni, kuputa, kuita zvimwe zvese. munoziva kuti ichokwadi wogara kumba nemusi wesvondo chiichocho nekuti mombwe yako iri kuita samai vayo ndizvozvo chaizvo ndizvozvo chaizvo zvino ngationei kuti ruvara rwuri pai bhaibheri rakati akanga ari amai vemhombwe uye munhu wose anoziva kuti aiva roma yechihedheni kana kuti mai roma yaana papa chechi yekatorike munguva shoma ndichakuratidzai ndoiisa panzvimbo yayo chaiyo panyika chaipo pacho painenge igere ndizvozvo pairi uye kuti ndiani bhaibheri rakataura kudaro kwete ini bhaibheri uye rakataura kuti yakabereka vanasikana machechi mazhinji mushure mayo zvakanaka zvino methodist nebaptist nelutheran nemamwe akadaro unoona kwaunosvika amai vemhombwe vakararama zvakanaka asi chiedza pachakatanga kuvheneka zvakafanana negurusvusvi remapete munguva yezhizha batidza mwenje munzira mune bete riri kudya pamuguri wekari wechibage kana chimwewo chinhu chakadaro uye wobatidza mwenje zvino uchaona achimhanya kunohwanda nesimba ravo rose ukaparidza evhangeri kana rubhabhatidzo romweya mutsvene kune makereke mazhinji ekare etsika aya asina umwari zvinowatarisa hatitendi mune chinhu chakadaro hatitendi mune sei unoziva zvauri pamavambo ndizvozvo ndizvozvo chaizvo handisi kutaura chinhu chinopesana nechechi yenyu hama mune vanhu imomo vari mabwe anokosha handisi kutaura chinhu ndichipesana nevanhu vechikatorike ndinoda vanhu vechikatorike sekumbodawo kwandinoita vanhu vebranham tabernacle hausi iwe shamwari wandiri kuedza kupopotera hamusi imi mamethodist nebaptist nebranham tabernacle hamusi imi vandiri kupopotera chivi chamuri kurega dhiabhori achiisa pamusoro penyu nekuda kwokungoti unoenda kuchechi unofunga kuti wakaponeswa jesu akati kunze kwekunge munhu aberekwa nemvura nemweya haangatongopindi muumambo uye kana wagamuchira rubhabhatidzo romweya mutsvene zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda izvi zvanyatsobva pamwoyo chaipo hama kana kuti kwete kubva pamwoyo zvanyatsobva mubhaibheri chaimo jesu haana kumboti pamwe zviratidzo izvi zvichatevera vamwe akati zvichatovatevera oho vanoti ivo zvino ndinotenda kuti izvi zvaiva zvevaapostora ndinotenda kuti panongova neboka rimwe chete revaapostora uye kwaiva kumashure uko pamavambo uye chidzidzo chataiva nacho manheru apfuura akanga aine nyeredzi nomwe muruoko rwake uye nyeredzi imwe neimwe yaizopiwa kuzera rekereke rimwe nerimwe kuvachiedza ndizvo zvakangofanana nekuti pane muapostora apo pane muapostora apo nemuapostora apo nemuapostora apo yaiva mweya minomwe pakutanga kwechidzidzo chedu imira pamberi kwamwari kuti itumirwe kumazera manomwe ekereke oho hama unogona kufamba neimwe dzidziso diki yebhaptisti kana methodist wogobudirira nayo asi iwe itarise pamberi pebhaibheri kamwe chete ndizvozvo chaizvo amen ndiri kunzwa sekuva nemanyukunyuku ekunamata iko zvino amen hongu shangamiri onai hama hezvakaizvo riri kuuya asi chero kuruwa hwakupi zvako hakukuite kuti uve wakanaka amai vakagara kumashure uko vaisimbondiita kuti nditore mafuta epfuta taiva vana vaduku taidya chimodho nebhinzi mazuva ese muvhiki nesvondo zvakare zvisinei hazvo ndaifanira kutozonwa mishonga yakawanda mugovera manheru vaigara vachindiita kuti ndimwe mafuta epfuta zvino mugovera manheru ndaibata mhuno yangu sezvizvi handisi kuzvitaura senyambo ndaibata mhuno yangu ndobva ndati amai handigone kuanwa anondirwarisa vaiti kana akasakurwarisa hapana zvaanokubatsira ndizvo zvimwe chete neuyu kukumutsiridza unoita kuti nhengo dzemuviri wako dzinogaya chikafu dzishande zvakanaka kuitira kuti unyatsogaya evhangeri rizere malutheran akauya nekururamiswa handiti vainge vakaiita sangano yose zvayo hongu shangamiri ndisu chechi yacho John Wesley akaona kucheneswa akati ndinoona kuti zvakasiyana zvino akati zvakanaka Luther asi izvi ndizvo chaizvo aiva chii Luther aive nyeredzi yezera rake asi heuno Wesley zvakanaka zvino ndokubva malutheran ose ashaya basa nokuti vakakanganwa havana zvino kwete vese ndinoreva chechi yelutheran malutheran achiine varume vakanaka vakazadzwa nemweya mutsvene ndizvozvo asi zvino vose vakadzokera shure pachechi muzera iroro zvakanaka hoyo Wesley ndokuuya akavatora nemuzera rake zvino chinhu chekutanga munoziva kwakauya mushure mezera raWesley kwakauya mapendekosti zvino vakagamuchira mweya mutsvene vachitaura nendimi ini zvangu mamethodist nemanazarini neholiness vanoti ndidhiabhori uye munoona zvamakaita makamhura mweya mutsvene zvino munoona here pamuri nhasi ndizvozvo imi ndizvo chaizvo zvamakaita chokwadi makadaro uye makatadza kufamba muchiedza uye zvino imi mapendekosti masvika pakungova nekakudziya zera rino rechechi yeraodhikia kusvikira mwari vari kukusvipai kubva mumuromo mavo Dizozo. Dizozo chaizo. Munoti, munotenda mukutaura nendimi here? Hongu changamire. Makambotaura nendimi here? Hongu changamire. Ndinorumbidza Mwari nokuda kwako. Hongu changamire. Ndakataura nendimi kakawanda. Uye ndinotenda kuti isimba raMwari. Hongu, handitendi mukuva sechiratidzo chekutanga zvino kuti kutaura nendimi. Asi ndinotenda kuti kune simba raMwari rinoita kuti utaure nendimi. Zviratidzo nezvishamiso zvichitevera. Hongu changamire. Zvino diabhori akaisa dukununu kumusoro uko. Mumwe munhu aita dambe nokuita songane mweya mutsvene. Uye imi maPilgrim Holiness mose neHoliness nemaNazarene nemi mose. Makatarisa kumashure mukati, handidi chimwe chaizvozvo. Naivedwe. Dai waiva nemweya mutsvene kana chikamu chaMwari pakadzika mumwoyo mako, wakacheneswa sezvo waifanira kuva. Ungadai wakacherechedza kuti isimba raMwari. Ko Jesu haana here kuti dai maiziva Mozisi, mungadai makandizivawo zvakare. Chokwadi, kana kucheneswa kuri chikamu chemweya mutsvene wakakusuka nekukuchenesa, kana unawo uchacherechedza zvimwe zvavo zvese kana wauya. Ruoko urwu runocherechedza ruoko urwu. Musoro uyu unocherechedza tsoka iyi. Chikamu chemutumbi. Uye Bhaibheri rakati kune zvipo zvipfumbamwe zvemweya, vaprofita, vadzidzisi, vavhangeri, uye pro vamwe vakadaro nekududzirwa kwendimi, kutaura nendimi, kupodza kwaMwari, unocherechedza chikamu chose chavo. Oh, wakaoma nechando. Handidi chekuita nezvavo. Pave kudziya pano, handizvo here? Ndicho chokwadi. Sei? Sei? Makaita sangano. Chechi yenyu yakataura kudaro. Uye ndicho chikonzero makatadza kuzviita. Asi vazhinji venyu imi maMethodist makabuda mukagamuchira mweya mutsvene. Vazhinji venyu imi maBaptist makabuda mukagamuchira mweya mutsvene. Hongu changamire. Imi nevazhinji venyu imi maHoliness makabuda mukagamuchira mweya mutsvene. Hongu. Sei? Makanga musina basa nezvaitaurwa nechechi. Makafamba muchiedza. Amen. Makanga musina hanya nokuti chii chaizoitika. Maiziva kuti zvaiva zvashe. Uye makangofamba mazviri. Regai chembere, regai chembere igare kumashure uko. Amai vavo vachembera. Ari kuita saamai vake kumashure uko. Mombwe. Akaita sangano. Ndiwo mavambo chaiwo ekutanga kwedambudziko. Apo chechi yekatorika yakaita sangano. Zvino chechi yeLutheran yakaita sangano shure kwayo. Ndokubva chechi yeMethodist yaita sangano shure kwayo. Chechi yeBaptist ikabva yaitawo sangano. Uye zvino kune masangano 696 akasiyana. Uye Pentecost yakaitawo zvimwe chete. Glory! Dambudziko racho chii? Mwari vari kuratidza kuti havasi musangano. Vari mumweya. Mweya mutsvene. Haleluya. Haleluya. Hongu changamire. Havana basa nezviri sangano rako. Harina maturo. Rakabatanidzwa nechikatorike. Uye rakadzokera machiri. Ndokugara machiri. Uye unogamuchira munembo mumwe chete wachiri. Kongiroza haina here kuti budai kubva maari vanhu vangu. Uye musava vagoverani vezvivi zvake. Zvino ndichakugamuchirai. Musabata zvinhu zvake zvisina kuchena. Uye ndichakugamuchirai mweya mutsvene uchitaura. Zvino ani naani anotora munembo wechikara kana vara rezita racho. Ndinoshuva kuti dai taiva nenguva yekupinda mazviri. Nguva yangu yakwana. Vara rezita racho chii? Chiprotestant. Ngatiitei mufananidzo wakafanana nacho. Ngatiitei sangano. Chechi yedu yakangokura sekereke yekatorike. Vakatora zvinhu zvose izvi. Vaiva nemachechi makuru uye nesuwo tinawo zvakare. Tinongova nevepamusoro vakawanda vemuguta muchechi yedu sezvavakaita mune avo. Ngatigadzirei mufananidzo wechikara. Uye zvakataurwa neBhaibheri kuti iye chipfeve. Zvino ndiyo mhombwe kubudikidza nesangano. Asi chechi yaMwari mupenyu yakasununguka. Uyo asunungurwa nemwanakomana akasununguka zvachose. Budai kubva mazviri. Zadzwai nemweya waMwari.
Nations are breaking. Amen. Israel awakening. The signs that the Bible foretold. The Gentile days numbered with heart walls encumbered. Return, O dispersed to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with God's Spirit. Your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
Amen. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Mafambiro ari kuita zvinhu. akati mumazoya kupedzesera musatya imi boka duku kuda kwa baba venyu kwakanaka kuti vakupei umambo tichagara pamwe chete munzvimbo dzekumatenga uye imi Methodist Baptist Presbyterian makaseka Pentecost uye ndinoti Pentecost inoda kuwatsurwa chaiko neevhangeri yechinyakare nokuti vakaita sangano Assemblies of God chaiyo yakapinda mukuva Pentecost hurusa kudarika dzose yajoina mubatanidzo wemachechi ichingova yetsika uye isina kana hanywa uye kubatwa kwakaipisisa kwemweya mutsvene kwandati ndamboona kuchiitwa potse kwakaitwa nevaparidzi vepentecost saka usafunge nokuti uri wecheche yepentecost wakaponeswa unoponeswa chete kana wabhabhatidzwa zvechokwadi nemweya wamwari nemweya mutsvene kubatanidzwa naye musimba rerumuko rwake uchifambira mberi nezviratidzo nezvishamiso uchitevera mweya iwoyo chero kupi kwaunoenda zviratidzo zvakatevera vaprofita zviratidzo zvakatevera jesu kristu zviratidzo zvakatevera vaapostora akati zviratidzo izvi zvichavatevera kusvika adzoka zvakare ndizvo zvandakataura here hama Branham endai munyika yose muparidze simba iri nekuratidza munyika dzose uye haisati yasvika zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvayo nazvino hazvisati zvamborinzwa uye zviratidzo izvi zvichavatevera avo nyika dzose zvadzo Glory! Oh, ini zvangu, pamwe mungafunga kuti ndinopenga. Hama! Ndinokuudzai, ndinoda chinamato chakanaka ichi chenguva yekare. Hongu changamiri. Chinokurovera hoko muna Kristo. Zvino munoona kuti munembo wechikara chii? Mucherechedzo wakatsauka. Munhu ari anongofunga kuti asika ndiri wechechi uye ndiri munhu akangonaka sezviri mumwe munhu ari padii handisi wechechi iyi here uye munocherechedza here kuti sangano rechechi yenyu ramuri kuvimba naro rakabva kupi munocherechedza here bhaibheri rakati uyo anonamata chikara anogamuchira munembo wacho kana vara rezita racho zvinotarisai pahuma kana ruoko ndiko kuziva kana kuita hazvireve kuti une chinyorwa chikuru pachiso chako hazvifanirwe kunge zvakadaro hazvisi kutaura nezvekunze zviri kutaura zvemweya uye mutarisei muone zvaanoziva pamusoro pemagwaro muteererei muone kwaanoenda kana chero munhu upi asina dzidziso iyi hamuna chiedza maari bhaibheri rakadaro maona maona tarisai kwaanoenda tarisai zvaanoita anoti zvinoka ini ndiri weko ndiri muprotestant hongu changamiri ndiri weimwe chechi iyi hongu changamiri uye nesvondo unongova neruremekedzo rwakada kukwana rwazvo rwekuuya uchipinda uchibva mumvura iri kunaya anodzikako pane kuti aende kumusangano wemunamato munovhara chechi munogara henyu muchiona terevhizheni anobuda kunze uku uye onoonwa nekuenderera uye woita sezvinoita nyika yose asi zvakadaro ari nhengo yechechi rangarirai ndiwo mucherechedzo wechivi iwoyo zvino ngativerengei mberi zvishoma nokukurumidza ndobva ndazovhara tapfuurira nguva ngativerengei zvino ndima 6 zvino ndakaona mukadzi kereke akadhakwa neropa ravatsvene akadhakwa neropa revatsvene munoziva bhaibheri rakati paakaparadzwa kuti munhu wose akafa panyika mhosva yacho yakawanikwa mukereke yekatorike ndizvozvo pakutanga uye neropa rezvapupu zvajesu uye johani achitaura zvino zvino ndakati ndichimuona ndakashamiswa nokuyemura kukuru johani akati zvino ngatitarisei pano johani akati ndakamutarisa akanga aine runako chaizvo chechi huru inoyevedza akanga aine boka rose remachechi akaberekwa kubva maari amai vemhombwe zvino ndakatarisa kumashure uko zvino mudzimai aigona sei akanga achipa dzidziso yenhema iya achiita kuti madzimambo ose nevakuru vose vadhakwe nayo uye yepano vanasikana vake vari kuita zvimwe chetezvo asi ndakamutarisa akanga aine runako chaizvo imwe nzvimbo mumagwaro yakati ndigere samambokadzi uye handina chandinoshaya maona uyezve iye johani akati ndakamuyemura ndakamutarisa ndikatarisa nekuyemura kukuru ndakamuyemura zvino mutumwa akati kwandiri washamiswa neiko ndichakuudza chakavanzika chomukadzi nechikara chinomutakura chine misoro minomwe nenyanga gumi zvino ngationei kana zvatanga tiri kutaura kana zvanga zviri izvo kana tanyatsobata chikatorike chaizvo saka munobva maziva kuti chiprotestant chiri kuchitevera saka mune imi mune njere dzakakwana dzekuti muzive izvozvo munoona tarisai chikara chawaona chaivapo hachisisipo uye chiripo chikara zvino tarisai zvino muchacherechedza nechepano apa rakataura kuti paiva nemadzimambo mangani kuti akawa sei mumwe anofanira kuuya uye chichakwira chichibva mugomba risina hwaro, kwete mubhaibheri, kubva muboka rekutenda zvemweya mweya chakagadzirwa. Hapana nhoroondo yacho. Munowana purigatorio papi? Munozviwanepi izvi zvekusadya nyama uye muprisita asingaroori nezvimwe zvinhu zvose izvi zvavanoita zvekureurura? Munozviwanepi izvozvo? Hapana kwamunozviwana. Zvakabva mugehena. Bhaibheri rakataura kudaro. Chakabuda chikara simba dzidziso yachaive nacho. Chakabuda mugomba risina hwaro. Uye chinoenda kunoparadzwa. Ko, kuparadzwa kuri kupi? Gehena. Chinodzokera kunzvimbo yachakabva. Uye vanogara panyika vachashamiswa vasina kunyorwa mazita avo mubhuku kubva pakusikwa kwenyika. Pavakaona chikara chaivapo, chisisipo, uye chiripo. Zvino machechi echiprotestendi anoti zvinoka, zvingave sei kana vachiti ndinotenda Jesu Kristu ndiye muponesi wangu pachangu? Dhiabhori anotendawo zvakare, hama. Kunofanirwa kunge kuri kuvandudzwa, kuberekwa patsva, kuzvarwa patsva. Uye kana wazvarwa patsva, zita rako rinoiswa mubhuku reupenyu regwayana. Unoti ndinowanzoshaya kuziva. Zvinoka chii? Handina here kunaka sezvinongova munhu wese? Handina here kungonaka seboka renyu imi mipengo yevahumburuki vatsvene? Ndakangotesvawo njere, ndakavapinza mune ndine madhigirii, ndakabva kukoreji, ndinobva kumuri yakanaka. Vanhu vekwangu vaive nhengo dzechechi, ini ndisati ndavepo, handina kungonaka semi here? Rakati pasi rose maprotestendi nevamwe vese vakashamisika, vose kunze kweava vane mazita ainge akanyorwa mubhuku. Sei mazita akanyorwa? Ndiwo mbeu yaAbrahama, uye vari vadyi venhaka maringe nevimbiso. Vakasanangurwa nyika isati yavambwa, ndiko kusaka vasingashamisike. Cherechedzai pano. Zvino tarisai zvaakataura. Tarisai ava vari mubhuku reupenyu regwayana. Zvino heino pfungwa ine uchenjeri. Zvino ndinoda kukubvunzai chimwe chinhu. Uchenjeri ndechimwe here chezvipo zvemweya mutsvene? Ndizvo here? Vangani vanotenda kuti Bhaibheri Vakorinde wokutanga 12 inodzidzisa kuti zvipo nezvose zviri muchechi, uchenjeri ngationei chimwe chezvipo? Zvinoka, ungataura sei kuti hakuna kutaura nendimi zvino? Unotaura sei kuti hakuna kududzirwa kwendimi? Ungataura sei kuti hakuna kupodza kwaMwari? Nokuti mutumbi mumwe chete. Kana ndiri mutumbi, ndine ruoko kurutivi urwu, neruoko kune rutivi urwu, netsoka apo. Ungareva sei kuti ruoko kwete tsoka? Hamuna here kunzwa zvakataurwa naPauro? Zvino tarisai, ari kutaura mumazuva ekupedzesera zvakananga kumutumbi. Akati, hezvino kune uyo ane uchenjeri. Oh, ndinozvifarira izvi. Oh, ini zvangu. Hezvino zvichakuvhundutsai. Teererai kune izvi. Zvakanaka. Heino pfungwa ine uchenjeri. Kana zvipo zvemweya mutsvene izvozvo zvisina kuuya kuzera rose, sei akataura izvi zviri zvemazuva ekupedzesera zvino? Kana kusingazova nezvipo muchechi mumazuva ekupedzesera, sei akanangisa izvi kumazuva ekupedzesera zvino? Hezvino kune uyo ane uchenjeri. Misoro minomwe ndiwo makomo manomwe anogarwa nomukadzi. Zvikomo zvingani, maguta mangani pasi rose tingadaro ane chechi inogara pazvikomo zvinomwe? Rimwe chete bedzi. Ndekupi ikoko? Guta reVatican muRome. Ndizvo here? Bhaibheri rakataura kuti chipeve ichi chakashata chakaita kuti pasi rose riite upombwe, uye chikabereka boka revanasikana vaduku kuzodzidzisa pamusoro pechinhu chimwe chetecho chachakaita. Vakanga vasina kushata sacho, asi vaiva mhombwe. Yakavadzidzisa zvimwe chetezvo. Akati mavambo azvo achava mudzimai kana chechi igere pamusoro pezvikomo zvinomwe muRome. Ndakatarisa pasi rose, ndiudzei kuti iripi chechi igere pazvikomo zvinomwe? Zvino ndiri kuverenga izvi kubva muBhaibheri. Zvino kune madzimambo manomwe, vashanu vakawa. Dai taitora nhoroondo todzokera kumashure chaiko, tonoiratidza uko madzimambo akawa muRome kubvira paumambo hweBhabhironi. Mumwe aripo, Nero, mumwe achigere kusvika, uye anofanira kugara chinguva chiduku inenge mwedzi mitanhatu paanouya. Zvino chikara, tarisa izvi. Zvino simba riri kuzotora nzvimbo yechiHedheni. Zvino chikara chaivapo uye chisisipo, kunyangwe ndiye wechisere. Zvino tarisai, uye ari wechinomwe. Mose munoziva kuti aiva mambo aityisa zvakadii. Iye ha, akasungirira mai vake pachidanda chinodhonzwa nebhiza ndokuvazvuzvurudza nemumigwagwa, uye akapisa guta nemoto ndokuridza rudimbwa zvake pamusoro pechikomo. Ndiyo mhando yemweya mumwe cheteyo unotonga kereke inogara panzvimbo yechiedheni. Wechisere anova wevari vanomwe, uyezve aripo, uye asisipo, uye aripo, uye asisipo, uye aripo, uye asisipo, zvichienda zvichidzika, uye anoenda mukuparadzwa kusvikira chaiko kunguva yekuuya kwashe. Zvino achakandirwa mugehena. Zvino nyanga gumi dzawaona ndiwo madzimambo gumi achigere kupiwa ushe, asi vachapiwa simba samadzimambo pamwe chete nechikara nguva imwe. Dai tikango havasati vagamuchira simba nazvino havasi madzimambo, vakanga vasina, havagoni, nyanga dzakanga dzisina korona. Vakagamuchira simba semadzimambo chiichocho, vadzvanyiriri, kwete madzimambo akapfekedzwa korona, vadzvanyiriri. Ini zvangu zvino, pandinoverenga izvi, dzimwe nguva mwoyo wangu unokwakuka nomufaro. Zvakanaka, pandinofunga nezvekuti tiri kurarama muno muzuva rekupedzesera. Zvino nyanga gumi dzawaona ndiwo madzimambo gumi achigere kupiwa ushe, asi vachapiwa simba samadzimambo pamwe chete nechikara nguva imwe. Ava vane ndangariro imwe, uye vachapa chikara simba ravo noushe hwavo. Ava vacharwa negwayana, uye gwayana richavakunda. Heyo hondo yeAmagedhoni youya, vagadzirira mireniamu. Nokuti iro ndiishe washe namambo wamambo. Musavhundiswa henyu naivo vanaro vanodanwa kuti vakasanangurwa. Kwete iwe, rakazviita. Iwe une mweya mutsvene unofanira kudanidzira kukunda. Mwari vakakusarudza nyika isati yavambwa. Kana usingakwanisi kuona chiedza cheevhangeri, imhaka yekuti iwe unongova bofu. Vakasanangurwa, vakatendeka. Zvino akati kwandiri, mvura dzawaona dzinogarwa nemhombwe ndiwo vanhu ruzhinji namarudzi nendimi. Nemamwe mashoko, mudzimai uyu agere pano, chechi iyi ichapa dzidziso yayo kuvanhu vose ruzhinji nendimi. Hoyoka uyu aiva neutongi pamusoro pavo, akagara pamusoro pavo simba richivatonga. Agere pamusoro pezvikomo zvinomwe, akapfeka zvitsvuku, akashongedzwa zvakapfumisisa panyika. Hoyoka uyu. Nyanga gumi dzawaona pane chikara ndivo vacha. Tarisai zvino, wave kupinda mumasimba ecommunism. Ndivo vachavenga mhombwe, uye vachaiparadza nokuitorera nguo. Vachadya nyama yayo nokuipisa nomoto. Nokuti Mwari akaisa mumwoyo yavo kuti vazadzise kuda kwake nekubvumirana, uye vape ushe hwavo kuchikara kusvikira mashoko aMwari azadziswa. Hareruya! Matenga nenyika zvichapfuura, asi shoko raMwari harizombopfuuri. Tarirai, mukadzi wawaona, mukadzi wawaona ndiro guta guru riya rinobata ushe hwamadzimambo enyika. Ndiratidzei guta rimwe chete munyika rinotonga pamusoro pemadzimambo enyika, kubva nekupi zvako kwaunoda, kunze kweutungamiriri hwechikatorike muRoma rigere pazvikomo zvinomwe. Hapana kana guta rimwe, uye harina kumbovapo, uye harisi kuzombovapo kunze kweguta idzva rinobva kudenga. Ndizvozvo. Zvino chimbomirai zvishoma, ndinoda kukuratidzai izvi zvakare kuti Ishe varangarire uye vatiropafadze pamwe chete patinoverenga izvi. Zvakanaka, tarisai pano. Zvino ndiri kuverenga chitsauko 13, ndiri kutangira pandima 15. Zvino chaiva nesimba rokupa upenyu mufananidzo. Umu muUnited States mataona muchisimuka, munoona mufananidzo. Kuti mufananidzo wechikara utaure, uye woita kuti vose vasinganamati mufananidzo wechikara vaurayiwe. Ndiko kuramwa. Zvino akakonzera vose vaduku navakuru, vapfumi navarombo, varanda navakasununguka kuti vapiwe chiratidzo muruoko rwavo rworudyi kana paforomani yavo musoro. Uye kuti munhu arege kuvapo anogona kutenga kana kutengesa, asi iye ane chiratidzo kana zita rechikara kana nhamba yezita racho. Zvino tarisai, zvino zvakanaka, zvino zvakanyatsonaka chaizvo, tisati tavhara. Ndima 18, teererai. Heuno uchenjeri. Unoona, Mweya Mutsvene uchidaidzazve kuvatendi muzuva rekupedzesera, boka dukuriya ipapo uchitaura uchidanira kuboka duku muzuva rino. Hezvinoi kune uyo ane uchenjeri mukereke, nganzwisise izvi. Uyo anonzwisisa ngaaverenge nhamba dzechikara, nokuti inhamba dzemunhu, kwete nyika. Munhu. Uye nhamba yake i-666. Uye kumusoro chaiko kweguta reVatican, usandiudza zvino, ndine chokwadi chekutenda kwedu. Uye nezvese munoona, kumusoro kweguta reVatican, uye papa akamira se mumiririri wemwanakomana waMwari. Ndine shamwari dzechikatorike dzakagara ipo pano, dzaive makatorike, dzigere pano uye dzinoziva kuti ichokwadi. Vanhu vangu zvichida vakanditangira, vaiva makatorike zvakare. Maona, vaiti Mutsvene Patrick mukatorike, uye haana kumbobvira akava mukatorike. Vakati Johani wekuAki aiva musande, uye vaprisita vakamupisa semuroi. Ndosaka Jesu akati, munopenda makuva evaprofita kwaita machena. Uye muri imi makavaisa imomo. Imi vanyengeri. Ndizvozvo. Tarisai, inhamba yemunhu. Uye pamusoro papapa weRome, pakanyorwa kunzi, Vicarius Fili Dei. Yakanyorwa mumavara echiRoma. Ingozvinyora iwe pachako mangwana. V-I-C-I-R. Oh, ingozviisa zviri mumavara echiRoma. Wodhirowa mutsara wako, wasanganisa, woona zvaunazvo. 666. Agere papi? Pazvikomo zvinomwe. Uye kubva imomo kwakabuda sangano rezvinamato raidzidzisa dzidziso dzechechi pachinzvimbo cheBhaibheri. Zvino maprotestendi akabuda mazviri, uye vari kuita zvinhu zvimwe chetezvo zvavari kuita, nokuti rakati akanga ari chipfeve uye vakanga vari mhombwe. Ndokubuda nerubhabhatidzo rwenhema, nechinamato chenhema, nemaonero eMweya Mutsvene enhema, nemaonero egehena enhema, nezvimwe zvinhu zvose izvi zvakadaro, uye maprotestendi vachitevera mutsoka dzacho chaidzo.
That's right. Way is the light today buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. The evening lights have come. It is the fact that God and Christ are one. Amen.
Amen.
Hama ndiri kukuudzai, zviedza zvemadekwana zviri kupenya. Dzidziso imwe chete yevaapostora, rubhabhatidzo rumwe chete rwavaapostora, kuzadzwa neMweya Mutsvene kumwe chete kwechiapostora, zviratidzo nezvishamiso zvimwe chete zvechiapostora, zvakadongorera kumarudzi sezvo zvakaita maJudha kumashure uko mangwanani ngwanani. Hezvino izvi pakuvira kwezuva.
With the fire that fell on Pentecost, that cleansed and made them clean. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to his name. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Amen.
One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in the upper room, all praying in his name. They were baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Aren't you?
Amen. Praise the Lord.
Come, my brothers, seek this blessing that will cleanse your heart from sin. It will start the joy bells ringing and will keep your soul aflame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to his name. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Amen. Hallelujah.
Oh, for this glorious
time. Oh, nokuda kweevhangeri ino inobwinya.
It's dripping in blood. Yes. It's dripping in blood.
Paongororei ipapo. Kana akanditevera ngaazvirambe pachake, atakure muchinjikwa wake, rufu, uye anditeveri.
This Holy Ghost gospel is dripping with blood, the blood of disciples. who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save men from sin. There's Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingle their blood with the prophets of old, so the true word of God could honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his brain in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost. And then he kept dripping with blood, yes, kept dripping with blood. This Holy Ghost gospel kept dripping with blood. The blood of this disciple who died for the truth. This Holy Ghost gospel kept dripping with blood. The souls under the altar are crying, how long for the Lord to punish those who've done wrong, making fun, see? Oh, my. But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel.
And his crimson blood, it's dripping with blood. Yes,
it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel keeps dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood.
Ngati tendeukei tokwazisana maoko zvino.
It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. Do you love the Lord?
Munoda ishe here. Ishe vakuropafadzei. Baba tinonamata kuti mugoropafadza ungano ino. Uye dai vakaenda kumba vachifara. Dai vakauya kutsime rizere neropa rakatorwa kubva mutsinga dzaEmmanuel. Dai vakasiya dzidziso dzose dzekare dzezvemachechi. Uye vauye kuzogamuchira mweya mutsvene. Tinonamata muzita raJesu. Amen. Mwari vakuropafadzei. Muve neusiku wakanaka. Mwari vave nemi.